Mubhukura numeri rataka zarura manero apfura takanga tiine matano mana matano matatu erwendo ekutora vhiki rino erwendo revana veIsraeri tichifananidzira sezvo tichitenda mukufananidzira kufananidzira chechi yekare neitsva ivo panyama isu pamweya ishe vakasangana nesu takadzokera muna Abrahama Isaka Jakobho Josefa tichidzika muutapwa muIjipita zvino manheru apfuura ishe vakatiropafadza uye tikavabuditsa kusvika kugungwa dzvuku kusvika uko kudombo rakarohwa ipapo vakamira pamberi pamwari zvino manheru ano tinovaendesa kuKadesh Barnea kumusoro kuchigaro chekutonga pamberi pearitari yendarira kana kuti nyoka yendarira waro mangwana manheru ishe vachitendera tinovatora kuenda navo kunyika yavo ini zvangu budai tiri kuzoyambuka Jorodhani mangwana ishe vachitendera Joshua akavaudza akati zviunganidzei pamwe chete zvino tiri kuzoyambukira mhiri zvino tisati munoziva hapana mumwe wedu asi kana kuti chero mushumiri upi zvake asi wokuti ana mwari pamwoyo wake asi paanotarisa pamagwaro iye anongova nekakutya ndiri kuzviita ndiri ndega here kana kuti mweya mutsvene uri pano kuti unditungamiriri rangarirai kuti mbeu inodyarwa hapana kupokana kuti inobata pane imwe nzvimbo uye tinoda kuti ive mbeu yamwari chaiyo yechokwadi isina kusvibiswa inodyarwa mumwoyo yevanhu nekuti rimwe zuva ndinofanirwa kuzomira mukutongwa kuti ndigodavirira pane zvandakataura nekuita muupenyu huno pamwe nemi kana ndiri kutsautsa zvino ndichanzi mutsautsi uye zviro kwazvo handingadi kuita izvozvo kwete nemaune tisati tanamata kana kuti tisati tanamatira shoko munoziva bhaibheri rakataura kuti Johani paakariona mubhuku razvakazarurwa akati akaona bhuku uye rainge rakasimbiswa kuseri kumberi nekumashure uye hakuna munhu kudenga uye hapana munhu panyika kana munhu pasi penyika akanga akakodzera kutora bhuku kana kuritarisa uye ipapo gwayana rakanga rakabayiwa kubva pamavambo enyika rakauya rikaritora kubva muruoko rwaiye akanga agere pachigaro cheushe zvino vakuru vakadanidzira vachiti makakodzera zvino dai gwayana iroro manheru ano rauya kuzozarura shoko tinogona kuvhura mapeji asi zvinototora gwayana ramwari kuzarura shoko ngatikotamisei misoro yedu hama junior titungamirirewo neshoko remunamato kana mungadaro tichinamata kuti mwari vazarure shoko ravo kwatiri kana mungadaro zvakanaka ishe vakuropafadzei zvino vhurai kutanga manheru ano kuna numeri chitsauko 13 tinotangira ipapo uye tobva tangotevera kungoti ndichaedza kusaita sezvandanga ndichiita kungokuchengetai kwenguva yakareba asi ini zvino ndinokuregai muchienda nekukurumidza chaiko mweya mutsvene paunongoti zvakwana tinobva tatoenda mangwana mangwanani zvino rangarirai Sunday school na9:30 uye tisati tasvika kana kuti 10 o'clock padzinozochaya tichange topindura mibvunzo uyai nemibvunzo yenyu iunzei muno manheru ano mushure memusangano ipei kune vamwe vakuru kuitira kuti ndizoitora kana neimwe nzira pamibvunzo yamangwana ndine yakawanda yayo mangwana manheru kuyambuka Jorodhani zvino takava nematanho matatu pane matanho matatu erwendo Israeri muIjipita Israeri murenje Israeri iri munyika yayo Parastina yakavimbiswa namwari mazana emakore kumashure zvakanaka tinoona kuti tichidzosera chechi kuti ingofanoonekwa zvishoma takazoona kuti mwari vakavimbisa Abrahama kuti vaizomuponesa vakamupa vimbiso isina zviga sungano isina zviga vaizomuponesa pamwe nembeu yake kwete mbeu yake yose asi mbeu yake yakavimbiswa Isaka Abrahama aiva nevanakomana 11 munoziva asi mumwe chete wavo aiva vimbiso kubudikidza naIsaka ndicho chikonzero Pauro akati muna varoma chitsauko 9 kuti havasi vose vari Israeri vari Israeri asi mbeu ichadanwa kubudikidza naIsaka zvino ipapo mwari kubudikidza naIsaka achimiririra Kristu tinocherechedza Kristu aiva muna Abrahama Kristu aiva muna Isaka Kristu aiva muna Jakobho Kristu aiva muna Josepha. Kristu aiva muna Moses. Kristu ari mutestamende yose kare. Mutestamende yose kare. Yose. Dai taiva nenguva. Pano makore 7 apfuura. Vhiki rinorapfuura, mwedzi mishoma ino yapfuura, takatora bhuku raExodo. Kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe, tichifananidzira zvese hazvo. Kunyangwe mvura dzekupatsanura, tsiru dzvuku, raisakwanisa kuve riri rebrown, raifanira kunge riri dzvuku, risina gwapa pariri, raifanira kupiswa. Uye, robva raitwa mvura dzekupatsanura, uye ndedzekusasa pavanhu mushure mekunge vatadza, uye vabuda kunze kwemusasa. Maitirwo ehisopi. Nemuti wemusidhari nezvose zvakasanganiswa pamwe chete maitirwo ematanda ari mutabanakeri maitirwo earitari yendarira mudziyo wekushambira chingwa chekosha zvinhu zvose zvainongedzera kuna Kristu uye maari takakwana muna Jesu Kristu. Zvino chidzidzo chedu chinoshamisa chaizvo manheru ano kuti Mwari vakaunza sei Israeri semufananidzo ichifano fananidzira zvaizovapo. Zvino tinoona ipapo ivo mushure memakore 400 Mwari vakanga vavimbisa Abrahama kuti mbeu yake yaizogara munyika yeutorwa kwemakore 400 asi vaizobudamo neruoko rune simba. Vimbiso dzamwari dzinogara dzichiitika. Mwari vanogara vachiita kuti shoko ravo rive rechokwadi. Mavhiri nemagiya ekare echiprofita amwari anotenderera zvishoma nezvishoma asi achitotenderera zvawo achitosvika panzvimbo yacho. Ndicho chikonzero manheru ano tichinzvera kubuda uku kwechechi. Ndinotenda kuti tiri mukubuda zvakare. Ndinotenda Mozisi ari mufananidzo wakakwana wesangano rechechi rakakundika Mwari naJoshua mutungamiriri mutsva zvinomiririra chechi mukukundika kwavo pana Mwari. Zvino Joshua akatora Israeri kuenda mhiri kunyika yechipikirwa. Zvakakwana kana tikazvitarisa kuti Mwari vakafamba sei kumashure ikoko mumazuva iwayo. Zvese zvaifamba zvakanaka. Vakafunga kuti vakanga vakagadzikana zvachose. Asi nguva yevimbiso payakaswedera, pakasimuka Farao akanga asingazive Josepha. Zvinhu zvakatanga kufamba zvakasiyana. Uye yakanga yava nguva yekudzikinurwa. Vanhu vakatanga kugomera nekuchema. Zvino ipapo Mwari vakadzika kuzovadzikinura. Zvakanyatsokwana. Ndokubva vatuma mumwe murume, mwana akaberekwa, mwana anoshamisa. Uye akakudzwa neupenyu hunoshamisa. Asi Mwari vakanga vaine ruoko rwavo paari. Mozisi kuti akavanzwa sei munhokwe, akaberekwa munguva yekutambudzwa sezvakangoita Kristu. Akaberekwa ari mwana kwai sezvakangoita Kristu. Uye akaberekwa munyika ino kuti azova mudzikinuri sezvakangoita Kristu. Uye kuti iye basa rake kuti aive mupi wemurayiro, akakwira kumusoro mumakomo akandogara mazuva 40 akadzoka aine murawo. Uye iye chivi chake chaimutambudza dzaive hasha, akaputsa murayiro. Akadzokera kumusoro zvichiratidza kuti uprista ihwohwo hunofanira kufa kupfuura. SaJesu akaenda murenje mazuva 40. Zvino paakabuda Jesu, Satani akasangana naye ipapo chaipo panzvimbo yake yehutera sezvaakaita Mozisi. Hutera hwaJesu hwaiva nzara. Akati, kana uri mwanakomana waMwari, rayira matombo aya kuti ashandurwe kuva chingwa. Jesu akati, zvakanyorwa zvichinzi, munhu haangararami nechingwa chete. Akaziva kuti aive asina kusangana naMozisi panguva iyoyo. Akaziva kuti akanga asangana nechimwe chinhu chisiri Mozisi, nokuti Jesu aiziva shoko. Uye kana paine chinhu chinofanira kuzivikanwa nechechi nhasi, ishoko raMwari. Kuti unoribatanidza pamwe chete sei nekuriisa pamwoyo wako. Nokuti rino ndiro zuva racho hama, muchandipupurira zuva rechitevedzwa. Ndanga ndichinzvera Genesis zvino kwemakore maviri muna Genesis. Ndiwo mavambo kuenda mberi, chitsauko chembeu. Uye munocherechedza kuti mapoka ose aya anotenda zvakatsauka ezuva rino ari kutangira muna Genesis. Vakava nemavambo avo kare muna Genesis. Vachizogumira kumusoro kuno muzuva rekupedzisira. Semuenzaniso vazhinji vavo, sematangiro akaita chinamato chiya chetsika muna Kaini, kuti chakabuda sei ndokuuya chichidzika kubudikidza nemuvanakomana vaNoa, Hamu. Kubva muna Hamu, akabereka Nimrodhi. Nimrodhi akavaka shongwe yeBhabheri. Bhabheri inouya ichidzika nemunguva yamambo Nebhukadhinezari. uye ichienda ichinobuda iri muna zvakazarurwa Babylon. Kuti mbeu diki iya yakatanga sei kumashure shure ikoko kudivi rekumabvazuva remasuo eEden ichienda ichidzika ichinobuda mhando dzose dzemapoka anotenda zvakatsauka nezvose akatangira kumashure ikoko achinozvibuditsa kunze kumagumo. Zvino zvakatifanira kuti titarise, tingwarire, tigare mushoko. Zvinhu zvizhinji zviri kuitika nhasi zvisiri mumagwaro. Ngatitarisei magwaro, tive nechokwadi chokuve tiri right. Ndizvo zvatanga tichiedza kudzidzisa vhiki rino. Chinhu chikurusa chandinopomera chechi manheru ano, kutya. Munhu wese ari kutya zvokunge achafa nokuda kwechimwe chinhu. Chii chaunotya? Kana munhu akaberekwa patsva, anofanira kunge achifara asina hanya, sezvakangoita varume ava vachiimba kumusoro kuno nehama iyi ichipukura kumashure uko vakangosununguka. Hapana chinogona kukukuvadza, hapana chiripo, hapana chichauya, hapana chinogona kuchiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu. Mwari vakavimbisa, vakadana nekusanangura, vakaisa chechi yavo muurongwa. Jesu akati, hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge Baba vamukweva. Hauna kumbouya kuna Mwari nokuda kwekuti waida, wakauya nokuti Kristu akakudana, Mwari vakakudana. Uye uyo anouya kwandiri handingatongomurasiri kunze, ndichamupa upenyu husingaperi, kwete zvinongogara kwevhiki, rumutsiro rumwe kune rumwe, asi upenyu husingaperi hwazienda nakuenda. Uye ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Oh, ini zvangu, kana izvozvo zvikasadzikamisa Satani, handizivi kuti chii chinodaro. Unoti munoziva sei? Ndikati Jesu akataura kudaro. Zvanzi naJehovha. Jesu akataura kudaro, zvakatoringana. Kana akazvitaura, ndinozvitenda. Akati muna Johani 5:24, nyaya yandinofarira. Uyo anonzwa mashoko angu nekutenda kuna iye akandituma ane upenyu husingaperi, uye haazoipa kupomerwa, asi abva murufu achienda kuupenyu. Oti zviri nyore kwazvo, hama Branham. Hapana munhu anogona kutenda kuti Jesu ndiKristu mumwoyo make, uye ova munhu mumwe cheteyo waanga ari kumashure. Haukwanise kudaro. Kwete changamiri. Sezvandakataura manheru apfuura, kunwa, kuputa, kubheja, zvinhu zvose izvozvo hazvisi chivi. Hachisi chivi kubheja, hachisi kana kuti kubheja hachisi chivi waro, kuputa fodya hachisi chivi, kunwa doro hachisi chivi, kupika hachisi chivi, chibereko chechivi, nokuti uri mutadzi ndicho chikonzero chizviita. Kana dai wanga uri muKristu, hawaimbozviita. Akati uyo anoda nyika kana zvinhu zvemunyika, rudo rwaMwari harusi maari, kunyangwe maari. Saka zvino zvichida uri hausatomboona muKristu ari pakati nepakati. Ndakabvunza mumwe munhu umwe usiku ndikati, uri muKristu here hama? Akati ndiri muKristu akangonakawo. Ndikati kwete hamusi. Hakuna muKristu akangonakawo. Vangani wakamboona munhu akadhakwa asina kudhakwa? Hapana. Vangani wakamboona shiri nhema chena? Hapana. Ndezvekuti hausati wamboona mutadzi mutsvene. Zviri pakuti wakazvarwa patsva here kana kuti hauna kuzvarwa patsva. Uri kune rimwe divi refenzi. Uye zvino kana wakaberekwa patsva, une upenyu husingaperi. Uye hapana chiri mauri. Zvinhu zvose zvekare zvakapfuura, uye panongova nechitubu. Mvura inovava neinotapira haibude muchitubu chimwe chete. Maona, muti unozivikanwa nemuchero waunobereka. Nezvibereko zvavo muchavaziva. Kare kare vanhu vose vemethodist vakafunga, vakomana tinawo, tinogona kudanidzira. Mushure memazuva aLuther vakafunga kuti nekuti vaidanidzira vaiva nawo. Ndinotendawo mukudanidzira zvakare, asi hazviratidze kuti ndinawo. Icho chibereko chekuti ndinawo. VePentecost vakauya vakataura nendimi vakati, oh, zvino tinoziva kuti tinawo. Makauwana here? Makashandura pfungwa yenyu zvino? Handiwo. Makazoona kuti handiwo. Hama, gwayana rinodikanwa riri kufa, ropa rako rinokosha, harizorasikirwi nesimba raro kusvikira chechi yose yaMwari yakadzikinurwa yaponeswa kuti isazotadzazve. Onai hezvino izvazviri, kubvira nokutenda pandakaona rukova rwakapiwa nemaronda enyu anoyerera, rudo runodzikinura ndirwo rwanga rwuri dingindira rangu uye ruchava kusvikira ndafa. Kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nengirozi, asi ndisina rudo, hazvindibatsire chinhu. Kunyange ndikapa zvinhu zvangu zvose kuti ndipe varombo zvokudya, hapana zvazvinondibatsira. Kunyange ndiine simba rokufambisa makomo nezvimwe zvakadaro, hazvindibatsire chinhu. Paine zviprofita zvichakundika, uye paine ndimi dzichaguma, uye paine zivo ichanyanga dika. Asi kana rudo rwakakwana rwapinda mumoyo wemunhu, madimoni ose ari mugehena haambo kwanisa kuruviringidza. Ndizvozvo chaizvo. Kana mudzimai wangu achizo ndiremekedza nokuti anonditya, handaizova ndaizotya kumusiya. Asi anondida, ane ruvimbo mandiri nokuti anoziva kuti ndinomuda. Uye anondida. Zvino pandinoenda kunze handitombotaura kuti zvino mai Branham, ndiri kuzokusiyirai mutemo womurayiro pano wamunofanira kuita, chitsumbu chemurayiro. Musatarisa mumwe murume, musaita izvi, kana kuti imi ini handiti anongo. Zvinongoitika zvega. Ndinomuda uye anondida, uye zvakatoringana. Ndinongoenderera mberi. Ndizvo zvazviri pakuraramira Kristo. Hareruya. Unongomuda nemwoyo wako wese, mweya nepfungwa, woenderera mberi. Ndizvo zvoga. Hapana chakaipa chinogona kubuda. Ndizvozvo. Nokuti muno umu, zvinhu zvose wakafa. Wakafa, uye upenyu hwako wakavanzwa muna Mwari kubudikidza naKristu. Wakasimbiswa imomo nemweya mutsvene. Ko dhiabhori anozokuwana sei? Kwete, ukatora tiroko, vanotanga kurirongedza nekurirongedza riri panjanji. Vazhinji venyini vanhu pano, ndinoziva vamwe venyu vanorongedza zvinhu mumatiroko. Zvino vanotenderera, vanodaidzira zvakawanda kudai pano nezvakawanda kudai apo. Asi tiroko iroro risati raiswa chisimbiso, inspekta anofanirwa kuuyapo, anotarisa mukati, obva aona kuti zvese zvirimo zvakasungwa uye zvese zvagadzirira. Riri kuenda kwarakatarirwa. Saka kana paine chimwe chinhu chakaregedzeka uye achitya kuti chinozopwanyika, anoti chibuditsei muchigadzirise zvakare kusvika machiisa zvakanaka. Uye kana zvanyatsosungwa uye zvarongedzwa nekugadzikwa pasi, zvino anovhara masuo oriisa chisimbiso. Uye hapana anogona kudimbura chisimbiso ichocho kusvikira rasvika kwarakatarirwa. Ndizvo here? Ndizvo zvazviri painoti vaEfeso 4:30, musachemedza mweya mutsvene wamwari wamakasimbiswa nawo kusvika pazuva rokudzikinurwa kwenyu. Uine zvakaregedzeka zvinoti ngwerengwere, Mwari vanozvibvisa mauri. uye vozvigadzirisa usati wasimbisirwa muumambo. Murume wese ari muno nemudzimai wese asina rubhabhatidzo romweya mutsvene, chikonzero chega sei usinawo? Nokuti hautendi. Ndizvozvo. Kutenda kwacho takazvitora vhiki rino tikazviratidza kuti Abrahama akatenda Mwari kubudikidza nekutenda. Ndizvozvo. Zvino iyoyo idzidziso yakanaka yebhaptisti kutenda Mwari. Hama Tom, munoziva ndinofunga kuti makabuda mucheche yebhaptisti iyo yavaiti tenda Mwari neniwo ndakadaro. Icheche yakanaka kubuda mairi. Ndiregererewo, ndanga ndisingarevere kutaura kudaro. Zvinomira izvishoma. Handina vachandinopesana nebhaptist. Vane zvinhu zvakawanda zvakanaka. Asi honaika hama, ndakavanzwa paredhiyo rimwe zuva mumwe muchinda mushumiri akanaka webhaptist achiedza kunyenyeredza mabasa 19. Akati Aporo akanga asingazive Jesu, saka ndicho chikonzero vakatobhabhatidzwazve zvakare. Kwete. Aporo aiziva Jesu, uye aitoratidza neshoko raMwari kuti Jesu akanga ari Kristu. Amen. Zvino akati, makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda? Ndizvozvo. Mwari vakapa Abrahama vimbiso, uye akatenda vimbiso yacho, uye zvikaverengwa kwaari sekururama. Asi vakamupa chiratidzo chekudzingiswa sechisimbiso chevimbiso. Hareruya. Unotenda Mwari nokutenda kuti wakaponeswa, uye wovagamuchira. Uye pose paunodaro, Mwari vanokupa mweya mutsvene sechisimbiso chevimbiso yavakakuvimbisa. Mweya mutsvene chipo chaMwari. Ndizvozvo. Chinodzingisa mwoyo, chinocheka nyama yakarembera, uye zvokuita chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Amen. Zvakanaka. Hezvo kaizvo. Hachisi chinhu chawakaita iwe pachako, chipo chaMwari. Zvino paunotenda chaizvo, Mwari vanoupa kwauri. Ndezvekutenda. Iwe, zvino kutenda hakusi izvo zvauri. Sekungoti ndine 25 cents, uye chingwa chichiita 25 cents. 25 cents. Ndicharunhonga mushure mechinguvana. 25 cents haisi rofu rechingwa. Asi 25 cents inotenga rofu rechingwa. Ndiko kuti ndiyo inotenga rofu rechingwa. Zvaitika kuti ihafu yepeni rekuAfrica, saka ndofunga ndosaka radonha. Zvakanaka. 25 cents haisi rofu rechingwa. 25 cents inotenga rofu rechingwa. Kutenda ndiko kwauinako muna Mwari, uye izvozvo mukucherechedza Mwari nokutenda kwako kunokupa mweya mutsvene unodzingisa mwoyo nenzeve. Ndizvo here? Zvinokuita chisikwa chitsva. Zvino Mwari vachigadzirira kudzikinura, takaona kuti akanga ari Mozisi akanga achienda nemwanakomana wake omene kunodzikinura vana veIsraeri asina kudzingiswa. Zvino Zipora akatora dombo rinopinza ndokucheka rukanda rwepamberi rwemwana wake ndokurukandira pamberi pake akati, uri murume weropa kwandiriwe. Munoziva Makambonyaso zvinzvera chaizvere izvozvo. Moses aiva nehasha, munozviziva, dzakatomutadzisa kupinda munyika yechipikirwa hasha dzake. Zvino Mwari vakanga vamugadza sei kunze uko ndokumupa mudzimai mudika ane hashawo zvakare. Ndinofunga kuti vaiva nedambudziko chairo kuseri kwegwenga iroro. Hamudaro here? Mwari vanoziva nzira yekukudzikamisa nayo. Saka vakamugadzirisa seri kunze ikoko nekamudzimai kadiki zvakaratidza kudaro. Akacheka chikanda chichocho chepamberi akachikandira pamberi pake akati, "Uri murume weropa iwe." Ini zvangu. Vaiziva kumugadzirisa. Kubvisa hasha idzodzo kubva maari. Alright. Zvino vakabva vadzika zasi uye akaita zviratidzo nezvishamiso neminana. Zvino cherechedzai. Ini zvangu ndanzwa chimwe chinhu chichindirova. Tarisai kuti Jambure naJane, vanzveri venyeredzi vaviri vaye, vakamirapo ndokuita zvishamiso zvakangofanana nezvakaitwa naMoses naAaron. Vakanyatsofambirana navo chaizvo. Kutevedzera. Hama, tine nyika izere nako nhasi. Chechi izere nako nhasi. Kuenzanisa kwepanyama. Uye pane chinhu chimwe chete zvino kugura izvi cherechedzai. Semudzidzisi mukuru weBhaibheri rimwe zuva paredhiyo akataura kuti kupodza kwaMwari ndekwadhiabhori, kuti dhiabhori aiita zvokupodza kwaMwari. Ndinoda kuti mundiwanire gwaro racho apo dhiabhori akamboita zvokupodza kwaMwari pazvakambovimbiswa naye. Mwari vakati, "Ndini Jehovha, Mapisarema 133. Ndini Jehovha anopodza zvirwere zvako zvose." Zvino Jesu akati, "Kana Satani akadzinga Satani, saka umambo hwake hwakapatsanuka. Haagoni kudaro, haagoni kuzvidzinga ega. Saka kupodzwa kwese zvisinei kuti kwabva kupi, kunouya naMwari chete." Zvino tarisai ng'anga idzi. Vaigona kuunza inda asi havaikwanisa kudzibvisa. Havaikwanisa kupodza. Vaigona kuita zvishamiso asi havaigona kuita zvokupodza. Kupodza kuri muna Mwari bedzi. Uye pavaidanira mamota, vaIjipita vakabudawo mamota ivo pachavo. Zvino vakati, "Uyu munwe waMwari." Hareruya! Ndinofunga nezvemunwe waMwari iwoyo. Kana Mwari vaikwanisa kuzarura ziso rakapofomadzwa nemunwe wavo, uyu munwe waMwari waigona kuita zvinhu zvose izvi. Tarisai zvavakaita nemunwe wavo. Vakapodza vanorwara nekumutsa vakafa. Zvinhu zvose izvi vakazviita nemunwe wavo. Asi pavakatevera gwai rakarasika, havana kumboshandisa munwe wavo. Vakariisa pabendekete ravo ndokurunza mukati. Hareruya! Ichengetedzo yakadini! Gwai rakarasika pafudzi ravo, kwete munwe wavo. Handiwo wavakashandisa. Vakashandisa bendekete ravo kutakura gwai mukati. Cherechedzai. Zvino Mwari mushure mekugadzirisa Mozisi nokumuita kuti agadzirire, vakatumira zviratidzo. Zvino chiratidzo chekupedzesera chatakatora manheru apfuura rwaiva rufu. Uye takaona kuti ndirwo rufu rwepamweya muchechi. Denda rekupedzisira zvino. Chechi ichioma, ichipeperetswa. Ndizvozvo chaizvo. Tiri kurarama munguva yakashata kwazvo. Kuti chechi, vatendi venguva yekare vaisimbova nekukunda chaiko, vari kukurirwa nguva yekufa, vachirega ropa richibva pamberi pemukova. Pandinoona ropa, ndichakupfuurai. Vakasvika kumusoro, mudombo rakarohwa. Cherechedzai pavakasvika padombo. Vaiva nezvavaitoda. Zvino Mozisi akarova dombo netsvimbo. Ndipo patakasiyira manheru apfuura. Akarova dombo netsvimbo. Uye tsvimbo yaive tsvimbo yekutonga yaMwari. Zvino akarova dombo. Zvino pakava nehwangwadza kurutivi rwokuruboshwe rwedombo. Vana veIsraeri pavainzwa nzara, vaienda ikoko. Uye mukoko wenyuchi, nyuchi yakanga yapindamo ndokugadzira mukoko. Zvino vakawana huchi kubva mudombo. Zvese zvavaida zvaive mudombo iri. Dombo raitevera chechi, uye dombo racho raive Kristu Jesu. Pavainzwa nyota, vainwa kubva mudombo. Pavainzwa nzara, vaidya kubva mudombo. Kwese kwavaienda, dombo raivatevera. Uye dombo richiri kutevera chechi. Kristu ndiye dombo raiva murenje. Cherechedzai zvino. Ipapo dombo rimwe chetero. Ndokusaka paakapinda muJerusarema, vakati, "Muitei kuti anyarare, vaitei kuti vanyarare." Akati, "Kana vakanyarara, mabwe, matombo, anotodanidzira pakarepo." Chaiva chii? Dombo guru repakona rakanga rauya, richikungurukira zasi pakati pematombo. Chimwe chinhu chaitofanira kuitika. Matombo achidanidzira. Paye mudzimai uya aibuda ropa kwemakore mazhinji, akataura kudombo uye dombo rikaunza kupodzwa. Razaro paakanga afa, Marita akataura kudombo uye rikaunza rumuko. Pavakanga vari pamusoro pegungwa vavhiringwa nedutu, uye kaigwa kaduku kekare kachitomutswa tomutswa uko nekoko sechivharo chebhodhoro pakati pegungwa. Mumwe mudzimai akati kwandiri pano kasirikare akati, "Hama Branham," akati, "Jesu akanga asina kana kumbosiyana nemunhuwo zvake." Akati, "Aiva muprofita, asi munoedza kumuita Mwari." Ndikati, "Aitova Mwari." "Aiva Mwari kana kuti munyengeri?" Zvino iye akati, "Oh, aiva munhu akanaka, aiva nyanjere, asi haikwanisa kuva Mwari, akanga asiri Mwari." Ndikati, "Aiva Mwari, aitofanira kunge ari Mwari kana aiva munhu akaberekwa nekusangana pabonde, asi akaberekwa nekuzvarwa nemhandara, saka aiva ropa raMwari. Bhaibheri rakati takaponeswa neropa raMwari." Akati, "Ndichazviratidza kwamuri." Akanga asingadariki pakungova Mwari, asingadariki pakungova muprofita, uye akanga asiri Mwari. Ndikati, "Kana mukagona kuzviratidza nebhaibheri." Akati, "Ndichazviita." Ndikati, "Ngatinzwei gwaro renyu." Iye akati, "Muna mutsvene Johane chitsauko 11, Jesu paakadzika zasi zuva riya kuguva raRazaro." Ndakati, "Ndinorirangarira." Akati, "Akachema." Bhaibheri rakati, "Akaungudza." Ndikati, "Ichokwadi." Ndikati, "Zvinei nechekuita nazvo?" Akati, "Zvinotoratidza kuti akanga asiri Mwari nokuti haigona kuchema uye ova Mwari." Ndikati, "Hona ikamai, akanga ari munhu ari Mwari." Ndikati, "Paakaenda zasi ikoko achichema, paakanga achichema akanga ari munhu. Asi ndinokuudzai, paakadhonzera mutumbi mudiki uya kumusoro ikoko ndokuti ndini rumuko neupenyu." Zvino akataura kumurume akanga afa kwemazuva mana, mutumbi wake wakanga waora, makonye emunyama akanga achitakanya mukati nekunze. "Kuora kwakaziva tenzi wako." Uye murume akanga afa kwemazuva mana akamira netsoka dzake ndokurarama zvakare. Uyo aipurira pakuva munhu aitaura, "Aiva Mwari." Hongu changamire. Aiva munhu paaive pamusoro pegomo usiku ihwohwo, akaburuka akatarisa-tarisa pamuti kuti atsvage chekudya, muti womuonde, achiedza kudaro. Aiva nenzara, aiva nenzara paakanga ari munhu. Paakanga akatarisa pamuti iwoyo, akanga ari munhu. Asi paakatora mabhisikiti mashanu nezvimedu zvehove zviviri akapa vanhu 5,000 chikafu, zvaipfuurira Mwari kupfuurira kuva munhu. Vaiva Mwari mumunhu iyeye. Hongu changamire. Chokwadi, aive munhu paaive akarara muigwa iroro, uye chivharo chaive chakaita sechivharo chebhodhoro. Akati, "Oh, ndichanomusundidzira ndomubhambisa bhambisa." Madhimoni emugungwa 10,000 akapika kuti aizomunyudza usiku ihwohwo. Aive munhu akaneta kwazvo zvokuti haaikwanisa kufamba. Asi paakaisa tsoka yake pamusoro peigwa iroro, ndokuti rugare, dzikama uye mhepo nemafungu zvikamuteerera. Aipfuurira kuva ari munhu. Aiva Mwari. Hongu changamire. Paakafa paKarivhari, akadanidzira achida tsitsi semunhu. Akanga ari munhu paakafa. Asi paakamuka mangwanani eEaster, akaratidza kuti aiva Mwari ndizvozvo chaizvo. Akamuka kubva kwakafa. Ndokusaka mudetembi akati, "Kurarama akandida, kufa akandiponesa, kuvigwa akatakurira zvivi zvangu kure kure, kumuka akaruramisa pachena nokusingaperi. Rimwe zuva ari kuuya, o zuva rinobwinya." Munhu ari Mwari. Mwari vaiva mumwanakomana wavo vachiyananisira nyika kwavari. Vakanga vamuti ing'anga nemuuki nedhimoni naBherizebhabhu nezvose. Asi aiva Mwari Imanueri achigara pakati pedu achiyananisa nyika kwaari. Tava nazvo pane mumwe mubvunzo mangwanani zvisinei. Tichasvika kwazviri uye tozvipedzisa mangwana. Zvakanaka. Vachiuya vachikwira dombo riya rakarohwa, pavaida chero chinhu vaienda kudombo. Zvino mushure mezvose izvozvo nemaropafadzo nezvimwe zvisinei, vaingogunun'una. Vakasvika panzvimbo inonzi Kadesh Barnea. Zvino tinoda kunzvera izvi kwechinguvana. Kadesh Barnea ndiyo yaiva chigaro chekutonga chenyika muzuva iroro. Inowanikwa chitsauko 13 zvino chaNumeri. Uye tangai henyu kunyora magwaro kana muchida zvino. Imomo maiva nechigaro chekutonga. Verengai zvitsauko zvekumashure kwacho mukunzvera kwenyu. Tichangorova nhongonyana dzacho zvino murumutsiro rwemazuva matatu kana mana sezvizvi. Hatikwanise kuzvinzvera vhesi nevhesi, asi chaiva chigaro chekutonga. Kwaiva netsime guru ikoko. Kwaiva netumatsime twakawanda kubva mariri, hova kana zvisipiti kubva pachisipiti ichi chikuru, Kadesh Barnea. Mufananidzo wakakwana wechechi. Chechi ndiyo chigaro chekutonga. Kutongwa kunotangira muimba yaMwari. Ipapo Israeri yakaungana muKadeshi. Uye zvino Mozisi akati pano, verse 1, chitsauko 13, zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, Tuma varume kuti vandotora nyika yeKenani yandakapa kuvana vaIsraeri vorudzi rumwe norumwe rwamadzibaba avo. Utume munhu mumwe nomumwe mutongi pakati pavo. Zvino Mwari vakagadza kuti vatumire varume 12 mhiri, mumwe chete kubva mune rudzi rumwe norumwe, vachivatumira kunyika yeKenani kunosora nyika kuti vaone kuti yaive nzvimbo yakanaka here kana kuti kwete. Vasori vakabuda mumwe chete kubva murudzi rumwe norumwe, mumwe chete kubva kuna Dani, Asha, vose zvavo, kusvika vawana varume 12. Zvakakwana zviri zvechechi nhasi munzendo dzedu. Tiri parwendo kusvikira. Ndinotenda kuti chechi yakamira nhasi pakadesh bania kutongwa. Zvino Mwari vandibatsire. Ndinoimba kuti Mwari vashandibatsira kuti ndibate izvi zvigosinina zvakanaka uye zvakadzika. Kutumira mabasa makuru. Rangarirai, vakanga vasvika apa nekuti Mwari vakanga vavavimbisa. Zvino panguva yese iyi vaiva nezviratidzo nezvishamiso neminana, uye zvino vasvika kumuganhu. Uye ndinotenda kuti tiri pamuganhu usiku huno. Ndanga ndichinetseka nezvemisangano yangu yese nezvinhu kuti ndakatozoikanzura. Ndinotenda zvechokwadi, chechi isati yava nekubvutwa inofanira kuva nekutenda kwekubvutwa. Hatitorina kutenda kwekupodzwa naMwari. Ndoda kutenda kwokubvutwa. Unofanira kuva nekutenda kunoshandura nekumutsa mutumbi uno wobva watorwa uchienda. Ndinotenda kuti pane chechi iri munzira yayo manheru ano. Simba raMwari mupenyu rekuti vanhu vachataura shoko pano neapo, zvino richapenya semeni. Uye chechi iri kubuda, kwete yezvekushandisa pfungwa, kwete kumwe kutenda kwekabanga kwekunyepera uku, asi chechi yemazviro kwazvo yechokwadi chaiyo, yakadanwa, yakazodzwa, yemweya mutsvene. Amen. Hevanoi vari pano vakamira pakadesh bania vakati, endai mhiri, nyika yakapiwa kwatiri mazana emakore akapfuura naMwari kubudikidza nababa vedu. Tiri mbeu yaAbrahama. Mwari vatitungamirira zvisina njodzi mamaira 40 neanoraudzira aya kubva kuIjipita kusvika kumuganhu wenyika pakadheshi. Vakange vatosvika kumusoro ikoko mumazuva mashoma, asi rangarirai, nokuda kwekusatenda kwavo zvakavaita kuti vadzengerere kwemakore 40. Kusatenda. Cherechedzai. Chechi yandiri kutaura nezvayo, ndichitaura nemifananidzo. Zvaiva yekare ndizvowo zviri itsva nenzira yakati wedzerwei. Zvaiva yepanyama ndizvowo zviri yepamweya. Zvino kadheshi, zvino ipapo akati, zvino imi chibudai munotsora. Mwari ndo vakavatuma. Mozisi haana zvachose. Mwari vakavatuma uye vakati, endai munotsora nyika uye mudzoke muzotiudza kuti inyika yakanaka here kana kuti nyika yakaipa, kana kuti tinogona kuitora here kana kuti ichi icho kana chimwewo. Imi endai munoona. Zvino 12 vakaendako vakadambura zitsumbu guru remazambiringa. Munoziva nezvechipeve Rahabhu nezvimwewo. Zvakanaka. Vakaenda vakanodambura chitsumbu ichi chemazambiringa ndokudzoka. Asi teererai huchapupu. Varume 12, zvino 10 kubva pane 12 ivavo vakati, oh, vanhu vanotyisa, tarisai nechekuno, chiono chakadini. Teererai kune izvi. Patinovhura zvino kundima 17 kana kuti ndima 27 waro kuti tiverenge, rinoenderera mberi rinotaura ipapo zvevarume vakatumwako. Zvino pavakadzoka, mwoyo yavo yakanga ichikundika. Vakati, oh, varume vakuru, teererai pano. Zvino vakavaudza vakati, takauya munyika iyo yamakatituma, uye zviro kwazvo inoyerera mukaka nouchi, uye zvibereko zvayo sezvakangovimbiswa naMwari. Zvino cherechedzai. Asi vanhu vacho vane simba uye vagere munyika iyo, uye vagere munyika iyo nemaguta akakombwa nemasvingo uye makuru kwazvo. Pamusoro pazvo takaona vana vaAnaki ikoko. Zvino vaAmareki vagere munyika, navaHeti, vaJebhusi navaAmori vagere mumakomo, uye vaKenani vagere pagungwa kana pamahombekombe eJorodhani. Zvino Karebhu, haleruya, Karebhu akanyaradza vanhu pamberi paMozisi uye akati, ngati kwire pakarepo uye tindoitora nokuti tinogona kwazvo kuikunda. Ndinozvifarira izvozvo ini zvangu. Tongoti endei mberi zvishoma. Asi varume vakakwira naye vakati, hatigone kuenda kundorwa nevanhu ava nokuti vane simba kupfuura isu. Naizvozvo vakauya neshoko rakaipa pamusoro penyika iyo yavakanga vaenda kundotsora vana veIsraeri, vachiti, nyika iyo yatakaenda kunotsora inyika inodya vanhu vageremo, uye vanhu vose vatakaonamo vaiva varume vakakura pachimiro. Teererai kune izvozvo, uye rinoenderera mberi nekutaura kuti tinotaridzika semhashu tiri padivi pavo, ndiwo mashoko acho. Asi Karebhu naJoshua vakati, tinokwanisa kuitora, tinokwanisa kuzviita. Sei vachigona kuzviita? Mwari vakanga vavavimbisa kuzviita. Ndinofarira ushingi ihwohwo. Gumi vavo. Zvino chechi yakauya uye yasvika zvino panzvimbapo patakadzika nemuzera raLuther, zera reMethodist nezera rePentecost, uye kudzika kusvika panzvimbo. Uye zvino vamwe vevanhu veFull Gospel vakapandukira chaizvo kupodza kwaMwari. Vanotenda kuti kwaisatombova muyananiso. Zvinoka, zvasvika pekuti shamwari apo iwe zviri kuchikisa kunze kuno. Chinamato chekare vanoti, chimwe chinhu chakapfuura kare kare hatikwanise kuva nacho chakanyanyisa. Tiri kurarama muzuva rechimanje-manje, tinofanirwa kuva nepfungwa dzechimanje-manje, tinofanirwa kuva nemashuffle boards muchechi, mitambo yeping pong nezvimwe zvese kuti tigone kubata vechidiki vedu. Hama kana hanzvadzi, kana zvikasvika panguva yekuti ndinofanira kuva nepati yemakasa muchechi kuti ndibate ungano, ndinotorega hangu kuparidza vhangeri nokuti rakarasikirwa nesimba raro. Ndinokuudzai hama, chatinoda nhasi ivhangeri rekare riri nyore resimba remweya mutsvene richiparidzwa muunyoro hwaro. Vanhu, kana ndikasimudzwa kubva panyika, ndichakwevera vanhu vose kwandiri. Hongu changamiri. Isu nhasi vanoti, hatikwanise kudzokera kunoita zvinhu izvozvo zvakaitwa nevaapostora. Tiri kurarama mumazuva ekupedzesera apo Mwari vakavimbisa kuti vachadurura mweya wavo pamusoro penyama yose. Hareruya! Tave pano pamagumo enzira. Tinotenda Mwari nekuda kwavana Karebhu navana Joshua vakagadzira kuenda mhiri. Hareruya! Kuenda kwovonounza huchapupu. Hareruya! Inyika yakanaka. Vachidzoka nematsumbu maviri emazambiringa uye vaifamba sezvizvi kuti vaedze kuatakura. Ivhu rakadini, inzvimbo yakadini. Tinotenda Mwari nekuda kwevanhu vakayambuka vakabuda muchechi yavo yekare yetsika yakasungirwa pasi isina umwari ine chinhano chakasarira. Hareruya! Vakasvika pekuti vakapinda munyika yeKenani ndokudya mazambiringa akawanda akanaka anotokuita kuti urwere rute pakurupiti. Hareruya! Zvimwe zvezviya zvakanaka zvechinyakare. Vakadhakwa newaini seyakanwiwa naPetro nezuva rePentecost, simba raMwari parakava neutongi pachechi. Hareruya! Kadesh Barnea! Tinogona kuzviita. Mumwe muchinda akati, munoreva kundiudza here kuti tinogona kuwana mweya mutsvene sezvavakaita kare kare? Hongu changamire. Zvino munoziva sei? Ndikati ndinawo. Hareruya! Ndiwo maziviro andinoita. Takava nemufananidzo wakanaka usiku wapfuura vana veIsraeri pavakayambuka nyika ndokuyambukira murwendo. Waiva mufananidzo wakakwana werwendo rwedu. Takabuda kubva muKenani. Ndakadzura hoko yangu matende ndokuenda. Ko wakadaro here? Ndichisiya gariki dzekare nemapoto ezvidyiwa zasi ikoko nekunhuwa kwenyika. Ndakadzura tende ndikaenda ndikayambuka Jorodhani. Hareruya! Gungwa dzvuku reropa raJesu Kristo rakanyudza mudzanga wese wekare. Fodya yakaipa netsvina yenyika yakanyudzwa sevatariri vaya vebasa ikoko, uye vari kuyangarara mugungwa. Hareruya! Ndosaka tichidanidzira nekutamba. Tarisai zvakaitwa naMozisi. Akasimudza ruoko rwake akaimba mumweya, uye Miriamu akatora tamborini ndokutanga kutamba nekusvetuka-svetuka ndokurumbidza Mwari. Zvino vanasikana veIsraeri vakamutevera vachitamba nekurumbidza Mwari nekudanidzira. Hareruya! Vakayambuka gungwa. Vatariri vese vekare vebasa vakanga vari kumashure vafa imomo mugungwa. Vakatarisa kumashure ndokuti, vakomana, hamuchazombofa makandinetsa zvakare. Ini zvangu, ndakapisa mabhiriji kwese hako. Ndagadzirira kuenda zvino mberi nerwendo. Zvino vanoti tingaitora here? Chokwadi tinogona kuitora. Sei, Mwari vakataura kudaro. Uye rangarirai, vakanga vari Mwari vakavimbisa kuvapa zvinodikanwa zvavo. Takapinda mazviri manero apfuura. Ko vari kuzozvipa sei? Handizive. Zvino zvichida vachatumira makanyiwa acho kune imwe nzvimbo kubva ku. Hapana chasara muIjipita. Ko makanyiwa acho achabva kupi? Oh, ini zvangu. Harisi basa rangu iroro. Mumwe munhu akati kwandiri imwe nguva, akati, munotenda here nezva Eria uya, nyaya yeshiri iya kumusoro uko? Ndikati chokwadi. Akati, munoda kundiudza here kuti munotenda muparidzi uya akagara pasi perukova rweKeriti kumusoro uko, nemakungo achimupa chikafu? Ndikati chokwadi. Munoziva sei kuti akamupa zvekudya? Ndikati Bhaibheri rakataura kudaro. Ndizvozvo chaizvo. Akati, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu muparidzi. Akati, munofunga kuti makungo iwayo akawanepi masangweji iwayo? Ndikati handizive, akaunza, Eria akaadya. Ndizvo zvoga zvandinoziva. Akati ndinotenda kuti muri kungofarisa chete. Ndikati kwete, handikwanise kukuudzai kwazvinobva, asi zvinobva kune imwe nzvimbo. Mwari vanozviunza, tinozvidya, haleruya, uye zvinounza mufaro. Kuti zvinoitika sei, handizive. Mwari vanongozvitumira, ini ndinozvitora. Ndawana chanza chizere chazvo maminesi mashoma apfuura, ndikazvimedza. Zvichiri kunditekenyedza pazviri kudzika. Zvakanaka, musafarise. Handisi kupenga. Ndakadaidzwa kudaro asi handisi. Kana ndiri, ingondisiyai ndakadaro, ndiri kufara. Zvakanaka, hongu changamire. Ndiri kunzwa manyukunyuku ekunamata iko zvino. Oh, chokwadi ndinodaro. Zvakanaka. Mutarisei. Evano vari pano, tichazviita sei? Zvino Mwari vakanaisa mana kubva kudenga. Ndokuvapa chokudya. Havana here? Zvechokwadi vakazviita. Uye vakanoinhonga. Takapfuura nemo. Zvino ndiwo waiva mufananidzo wakakwana wekudya kwedu nhasi. Mana iyoyo haina kumbopera. Yaidona usiku hwega hwega. Usiku hwega hwega nguva yose yavakava murwendo rwavo kubva muIjipita kunopinda munyika yechipikirwa. Uye mweya mutsvene wakaburuka vadzidzi pavakangobva muIjipita nezuva rePentecost. Mweya mutsvene wakauya kubva kudenga. Nzvimbo imwe cheteyo kwakabva mana semhepo inovhuvhuta nesimba. Ikazadza imba yose mavakanga vagere. Ndimi dzakapatsanurwa dzakauya pamusoro pavo semoto. Vakabuda vachibva imomo vachidanidzira uye vachiita sevanhu vakadhakwa, vachitamba, vachidzedzereka, vachidanidzira, vachibuda masiriri nezvimwe zvose. Wakamboona here chidhakwa chekare chichidzoka kumba? Vakomana chinotora mativi ose enzira. Mhoro iwe, pasina kana chiri kumunetsa. Uye hapana kupomerwa kune avo vari muna Kristu Jesu vasingafambi munyama asi mumweya. VaRoma 8:1. Havo kavachiuya, vachiuya kumusha, zvino vachidzedzereka vabatwa nemweya mutsvene. Yaiva mana yaMwari yakaburuka kubva kudenga uye yakadonha kubva pazuva iroro kusvika nhasi uno. Zvese munoziva chii? Omeri yaichengetwa yakazara zvekuti muprisita wese aipinda aigona kuzadza mukanwa nemana yepamavambo. Mana iyi yaizotora nguva yakareba sei? Tichitarisazve kuti yaivei usiku hwapfuura muchidzidzo, Petro akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi zvenyu. Muchagamuchira chipo chemweya mutsvene, nokuti vimbiso iyi ndeyenyu, kuvana venyu, kune avo vari kure, kunyange navose vanozodanwa naIshe Mwari wedu. Mweya mutsvene unongova mweya mutsvene mumwe chete manheru ano, sezvo waiva kumashure uko pakutanga. Tinogona kutora here? Hongu changamire. Chechi inosvika pakadheshi. Muchaitei? Hepano patiri. Vanoti, zvino munhu mumwe nemumwe mese muri pakadheshi. Tauya ipapo. Uye unoti, zvino kana ndikaenda kumusoro uko ndonotora chimwe chechinamato chiya chevaumburuki vatsvene chavanotaura nezvacho, amai vangu vanondidzinga pamba. Hezvo kaizvo, pakadheshi. Unogona kuzviita here? Hongu, Mwari vakazvivimbisa kwauri. Handina kuuya kuzounza rugare asi munondo. Ndakauya kuzopatsanura baba naamai, murume, mudzimai, budhi, sisi nezvose. Uye uyo asingasiyewo kwake uye onditevera haana kukwedzera kunzi wangu. Uye uyo anoisa ruoko rwake pagejo ogocheuka kuti atarise kumashure haana kukodzera. Ndizvozvo chaizvo. Hama, ndinokuudzai, zvinoreva zvakawanda kupfuura kungomhanya uchikwazisana nemuparidzi netumadonhwe twemvura tuchisaswa pauri. Ndizvozvo. Hama, zvinotopfuura kufamba uchienda kuaritari kunotora chirayiro nekudzokera unogara pachigaro chako. Zvinoreva kuzvipira kuzere, kufa zvizere, hama, nekuwana chinamato chekare chakakwasharara, chakajeka sedenga, chinouraya chiri ichocho. Hachikugeze kusvika wachena, asi hachikupende newhite wash, asi chinokushambidza kusvika wachena. Hareruya. chinokuchenesa, chinokupisa chokukwesha, chokubvisa utachiona uye chokuita munhu mutsva. Amen. Ndicho chemhando yekare chakakwasharara hama, asi ndinokuudza chinobata dumbu rako. Imbochidya uone. Ndizvozvo. Chinokuchengetedza nemumiedzo. Amen. Ndinonzwa kuda kudanidzira potse. Zvakakura kwazvo zvekuti hongu changamiri. Pandinofunga nezvazvo hama, zvakachengetedzwa. Mwari vakataura kudaro. Tinogona kuitora here? Chokwadi tinogona kuitora. Mumazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu uye ndicharatidza zviratidzo nezvishamiso. Hareruya. Vakati vaizozviita, Mwari vakazvivimbisa. Tiri pakadheshi, handei tinoitora. Pane munhu akaenda ako ndokuuya nemazambiringa. Ndinoziva kuti nyika yacho yakanaka. Ndizvozvo. Ngatiende ikoko tinotora mamwe acho. Ndizvozvo. Chechi yakatanga kugunun'una nekupopota nezvimwe zvose. Mwari vangadai vakatumira chechi kunze makore akapfuura. Dai vainge vakangovateerera. Asi vakatanga kukakavadzana nekuitirana nharo nekungogunun'una. Mamethodist vaive nerumutsiro rwechinyakare kareko mumazuva aSpurgeon. Vakatanga kugamuchira zvipo nezvimwe zvakadaro. Zvino chechi yakapindamo chaimo ikatanga kubvarira chinhu ichocho. Zvino chechi yanga ichingodzengerera murenje kubva ipapo ichingodzengerera. Yakapamuka kuita Nazarene, Pilgrim Holiness neiyo nezvimwewo. Nezvimwe zvese kusvika iye zvino yangova seboka guru rana hameno amenu. Ichokwadi. Vakatoronga zvikoro zvikuru ndokufunga kuti vaizopa dzidziso yebhaibheri yeimwewo nzvimbo. Sezvandakataura manheru apfuura, zvinondirangaridza nezvenzvimbo yevanoviga vakafa. Enda ikoko zvino kunotonhora zvikuru. Ukapindamo themomita yemweya, themomita inoti minus 100. Mumwe munhu imwe nguva shoma yapfuura, mumwe mudzimai mudiki wekare akauya achibva kumaruwa, akafamba achipinda. Aiva nekarokwe kake kekare kakareba kaivhara muhuro make kumusoro kuno. Akapinda zvino mwanakomana wake akamuendesa kuchechi. Ainyara naye. Mudzimai uyu akafamba achienda kumusuo. Akati, mangwanani akanaka Ereda. Akafamba achipinda saizvozvo. Zvino murume wake kana kuti hanzvadzi dzake kana kuti mwanakomana wake akati, oh amai, amai minyararai. Akanga aenda aiva wechechi huru yevanhu vakapfuma munoziva. Amai vakati, zvino kamwari ngavarumbidzwe. Handisi mimba yamwari here? Akanga asingazive mutsauko. Regai ndikuudzei hama. Zita rake rinogona kunge rakanga risiri muhuzi huu sezviri vazhinji vavo, uye vanoti vane 400 vakakwana. Asi zita rake rakanyorwa mubhuku reupenyu reGwayana. Ndingasva hangu ndava nerangu imomo pane kuva mune ose mahuzi huu. Hareruya. Rinotaura kuti ani ndiani. Zita rakanyorwa mubhuku reupenyu reGwayana. Akapinda nokugara pasi saizvozvo. Muparidzi akatanga kuti, zvino Ishe Jesu Kristo vakauya panyika kuzoponesa mutadzi. Vakati, amen, Mwari ngavarumbidzwe. Ndizvozvo hama. Uye munhu wese akamonyorora mutsipa wake sehanzi pane imwe nzvimbo, vachitarisa-tarisa, vachishamisika kuti sei. Zvino saka muparidzi akati, akanga achiverenga manotsi ake munoziva, saka akaita seavhiringika ipapo. Zvino akati, ndiregerereiwo. Akati, zvino sezvandanga ndichitaura, Ishe Jesu Kristu vakauya panyika. Mudzimai uyu akati, Mwari ngavarumbidzwe. Ndizvozvo hama, hareruya. Saka muasha akafamba kuenda kumashure ndokumubhabhadzira pafudzi akati, amai, motoona henyu kuti maramba makanyarara kana kuti tichazokubudisai panze? Oh, ini zvangu. Hareruya. Ndizvo zvatakapinda mazviri. Ndizvozvo zvikoro zvevaprofita. Tinomutsa vadzidzisi, tinobaya mushonga wekare wokomesa zvitunha mavari kuti uvachengetedze. Vakafa havo zvisinei. Uye zvadaro, voisa mushonga wokomesa zvitunha kuti zvirambe zvakanyatsofa. Imwe yedzidzo yebhaibheri iyi yekare yavanodzidzisa kuti mazuva ezvishamiso akapfuura, hakuna chinhu chakadaro sechinamato chinonzwika pamoyo. Zvinondirangaridza nezvemumwe murume wechitema zasi kuchamhembe. Mutana aitakura bhaibheri rake kwese kwese. Akanzi, sei uchitakura bhaibheri iroro chikomana? Akati, ndinoritenda. Akati, haugone kuverenga shoko rimwe chete zvaro mariri. Akati, ndinoritenda zvakadaro. Akati, ndinoritenda kubva kuKiva kusvika kuKiva. Ndinotenda Kiva yaro zvakare. Akati, unoziva sei? Akati, rakanyorwa kuti bhaibheri dzvene pariri. Hongu changamire. Airitenda zvisinei, hazvina kuita mutsauko. Akati, waizoitei? Akati, waizoita here chero chinhu chiri mubhaibheri iroro? Akati, Ishe vakandiudza kuti ndiite chero chinhu, ndinochiita. Akati, ko kana vakakuudza kuti usvetuke nemumadziro ayo? Akati, ndinosvetuka. Akati, unofunga kuti unogona kufamba nemumadziro iwayo pasina buri maari? Akati, kana Ishe vakandiudza kuti ndisvetuke, vanondigadzirira buri maari. Ndizvozvo zvakare hama. Hareruya. Ndicho chokwadi. Mwari vakakuudza kuti usvetuke, vanoisa buri ipapo paunosvikapo. Usanetseka nezvazvo. Dzidzo yebhaibheri yekuchikoro. Oh, ini zvangu. Munoziva zvavakaita? Panzvimbo yayo yeimba yepamusoro vakatsivanisa nekamuri yekudya kwemanheru. Vakabika rimwe jongwe rekare ndokuronga ndiro dzavo dze50 cents kuti vaedze kubhadhara muparidzi. Hama, kana ukabhadhara chegumi chako uye ukaita zvakanzi naMwari uite, hauzova neshushuro dzemuto dzekare idzi nezvimwe zvakadaro. Ameni. Kunyange mafuta ekuzodza akabva pane izvozvo. Rega ndikuudze chimwe chinhu hama. Mwari wanoda chechi inofamba mukuda kwa mwari kutsvene. Yakavakirwa pane zvanzi naJehovha. Hongu shangamiri. Vakabvisa kumirirana kwese mukamuri yepamusoro saizvozvo. Zvavakaitira mweya mutsvene. Vakautsivanisa nedzidziso yeBhaibheri. Mumwe munhu anobuda kuti zvino tinotenda izvi uye tinotenda izvo. Sei muchizvitenda? Hazvimu mubhaibheri kana chimwe chinhu pamusoro pazvo. Mumwe munhu akati munofungei pamusoro pemuprista uya zasi kuno rimwe zuva akatiza nemukadzi uya ndokumuroora. Ndakati aiva nekodzero yekudaro. Ane kodzero yekuroora sezvandakaita ini kana chero ani zvake. Hauzviwane mubhaibheri izvozvo. Mumwe mukomana wechikatorika akati ndizvo here Bhili? Ndikati ichokwadi. Akati ndiratidzi. Zvino ndakati zvakanaka ndichakuratidza mubhaibheri kuti muchato unoremekedzwa pakati pevose. Hareruya! Paulo akati murume wese ngave nemudzimai wake. Ndizvozvo chaizvo. Ndakati iyoyo itsika yechiRoma uye hapana chokwadi pairi sekungovawo pasina hwaro kumakomba egena. Hareruya! Ndinotenda shoko ramwari. Ndinofanira kutenda chimwe chinhu uye iri izvanzi naJehovha. Imwe nguva vaiva neboka revaparidzi ivavo vakadaro kare mutestamende yekare vachivadzidzisa zvinhu zvakawanda. Ndichakuratidzai kuti mhando ipi yedzidzo yavaive nayo. Vakanga vachivadzidzisa zvese zvedzidzo yeBhaibheri yezuva iroro, chikoro chevaprofita. Zvino vakauya kuzoona muprofita chaiye rimwe zuva. Muprofita akati kune mumwe wavo, buda kunze unonhonga wogukuchira chitsama chezvekubikisa muto zvino, tichaisa ketero hombe, tiri kuzova nepoto huru kwazvo yepizi dzakabikwa kunze kuno. Zvino munoziva here zvakaitwa nemuparidzi iye? Akabuda ndokunonhonga akagukuchira chitsama chemapudzi, mapudzi egirini kubva padzinde remusango. Vakomana, muchinda aisaziva musiyano pakati pepizi nebudzi remusango. Ndemumwe womuparidzi uyu ndinokuudzai. Akakandira mupoto ndokutanga kwabika. Chekutanga munoziva, munhu wese akawana ndiro yavo izere saizvozvo. Ndokuti maita rufu mupoto. Ndiro dambudziko ranhasi. Maita rufu mupoto. Dzimwe dzenzvimbo idzi dzekare dzekuseminari dzakatondora dzetsika. Dzisina umwari vachingoenderera mberi vachiedza kudzidzisa imwewo dzidziso yeBhaibheri. Vari kuuraya vanhu vachivabvisa pana Kristu. Tinoda rubhabhatidzo romweya mutsvene kuti rupe upenyu. Hareruya! Ndinonzwa kukura zvakapetwa kaviri zvino, asi ichokwadi hama. Muri kubika chimwe chinhu. Ndizvozvo. Une chauri kubika, asi uri kubikei? Ndicho chinotevera chacho. Mumwe womuchinda akanga asingazive mutsauko pakati pemapudzi egirini nepizi. Zvakada kufanana nevamwe vavo. Ichokwadi. Hongu changamiri. Akati, maita rufu mupoto. Mutana Erisha aive muprofita chaiye. Akati, oh, musanetseka nazvo, musavhundutswe. Amen. Tine muchinda pano ane mugove wakapetwa kaviri. Hareruya. Akanga ayambukira kunyika yeKenani akadzoka. Aine mugove wakapetwa kaviri. Akati, vanoziva zvekuita panouya dambudziko. Akati, endai munonditorera chanza cheupfu. Akatora hupfu ndokuukandira mupoto. Akati, zvino idyai zvose zvamunoda. Zvanaka zvino. Sei hupfu? Hupfu wakanga huripo kuitira kuzunguza, kuitira chipiriso chehupfu. Chipiriso chinozunguzwa pamberi pashe. Uye hupfu ihwohwo waifanira kukuyiwa neguyo rinokuya tsanga yese zvakafanana. Chipiriso chehupfu ichocho chaive Kristo. Isai Kristu mukati, tsanga yose yakakuyiwa zvakafanana. Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Kana maita rufu mupoto, isai Kristu imomo. Hareruya! Kubwinya! Hareruya! Pandakaona kekutanga mumwe munhu ane mweya mutsvene, aiva murume mukuru wechitema akapfeka jasi guru refu. Vakatoita kumubatsira, akanga akwegura zvikuru sezvizvi. Zvino akaenda kumusoro ikoko ndokutanga kuparidza. Vazhinji vevaparidzi vacho vakatanga kuparidza pamusoro oo pezvaitika panyika pano. Akatora chidzidzo chake uko muna Jobho. Waivepi pandakaisa nheyo dzenyika? Apo nyeredzi dzamangwanani padzaiimba pamwe chete nevanakomana vamwari vachidanidzira nomufaro. Akati, munofunga kuti tine imwe mhando yechimwewo chinamato chitsva. Akati, hama, ndinongova nenyaya yekare kana kuti nyaya itsva yechinamato chenguva dzekare. Mushure mechinguva, mweya mutsvene wakamubata. Mutana anonzwisa urombo akanga akaomarara kwazvo. Akamira ipapo akazvitwasanudza ndokurovanisa zvitsisino zvake pamwe chete akati, glory, hallelujah! Akati, hamuna nzvimbo yakakwana kumusoro kuno yekuti ndiparidze ndokufamba achibva papuratifomu. Ndakati, hama, kana ukadaro kumurume ane makore 80 okuberekwa, unoita zvakadii kwandiri? Ndiri kuuda, hallelujah! Ndizvozvo. Hongu changamiri, ndaive nenguva yakanaka kwazvo. Ndakaenda mumunda wechibage ndokuenda pamabvi angu akaomarara ekare uye ndaiunamatira. Ndizvozvo. Sabadi Robinson wekare akaramba achienda hake aida mwe mutsvene akati ndiri kuna Mwari ndaida mwe mutsvene zvakanyanya kwazvo ndakanga ndisingaziva zvekuita akati ndairi mamuchibage rimwe zuva mangwanani na Alec wekare nyuris rake akati Alec akaramba achingotsika chibage ndakanyatsomugumbukira ndikamhanyira ako ndikamuruma nzeve nesimba rangu rese Alec akandikava akati ndakaenda uko ndokugara pasi ndakamutarisa akanga amirepo akati ndakaruma Alec wekare nesimba rangu rese akati ndakamutarisa ndikati Alec akati iye akati Alec ndine urombo ndizviite futi akati Alec akatarisa akati ukasawana chinamato chinopfuura chauinacho iye zvino uchangondiita zvimwe chetezvo zvakare ini zvangu ini zvangu ndizvozvo chaizvo akati ndakadzika pasi mumutsaro wechibage ndikati ishe vakanaka ndipewo ziva yakawanda panhongonya yemweya wangu ndibatsirei kurwisa dhiabhori chero bedzi ndichiine zino mumuromo mangu shure kwezvo ndozomuruma nemavende kusvikira ndafa akati ishe kana mukasandipa mweya mutsvene pamunodzoka panyika muchawana murwi wemapfupa aripo pano chaipo akauwana amen ndizvozvo chaizvo iwe ukanyatsodzika pasi wozvirevesa pamberi pamwari mwari vachakuyambutsa mhiriko zvisinei kuti vaparidzi vekuseminari vanoti kudii tinogona kuva nemweya mutsvene nekuti mwari vakauvimbisa kwatiri ndipo pakazorodza Karebhu kutenda kwake ndipo apo Joshua akakuzorodza nokuti mwari vakati ndeyenyu ndakatoipa kare kwamuri haleruya ndinozvifarira izvozvo kwete ndichadaro ndakatodaro avo vakadana vakavaruramisa ndizvo here uye avo vavakaruramisa vakavabwinyisa ndizvo here zvino hama kudenga takatogwinyiswa kare pamwe chete naKristu Jesu haleruya ndizvozvo ingorega dhiabhori azhamba tate uye adanidzire uye ave nekupengereka kwake kwese kwaanoda zvanzi naJehovha ndizvozvo ini zvangu ngatisvikei pano pane imwe nzvimbo tangatoparidza zvimwewo zvinosudurutsa pane izvozvo zvishoma zvinoshamisa zvikuru vakatotanga kugunununa mushure maizvozvo vachiita nharo handei panenge pachitsauko 21 uye titangire sepandima 5 vakatanga kugunununa ipapo nekuita nharo vachienderera mvura ikamiswa pamwe ndiro dambudziko nechechi manheru ano vachiita nharo zvakanyanyisa vachinyunyuta mvura inovharwa munoziva ndinofamba kupota pasi rose zvakanyanya uye imwe yenzvimbo dzinonyanyisa kubaya dzakaipisisa ukaedza kurara pasi mugwenga zvese zvirimo zvine munzwa pazviri munoziva kuti sei mhando yese yesora diki rekare idhorofiyo haugone kurara pasi chero papi zvapo panokubaya chikonzero chacho ndechekuti hazvina kana mvura inoita kuti zvipfave pane mvura yakawanda hauwane minzwa nerukato pane mvura yakawanda uye ndinokuudzai hama mukatora chechi yekare yakaoma mumapfupa ayo uye isina mweya mutsvene mairi uye isina ruponeso isina kupodza kwamwari isina simba ramwari isina kudanidzira isina mufaro uye iri nguva dzose
izvi akaita izvi uye akaita izvi uye akaita izvi munzwa chaunoda kudururwa kwakanaka kwekare kwemafashamo emweya mutsvene haleruya zvino yombopfava zvishoma
amen zvinoreva kuti ngazvive sokudaro Branham Tabernacle inodawo chikamu chakanaka chazvowo zvakare ndizvozvo chaizvo ndizvo here amen ndiri kuva nenguva yakanaka kumusoro kuno mbatya dzangu dzakanyatsondikwana chaizvo hama Higginbotham hongu changamire kora yangu haina kukurisa shati yangu inonyatsokwana ndiri kungonzwa zvakanaka kunyange mudzimai wangu haasi pano saka ndinogona kungova nenguva yakabwinyiswa musamuudze zvenyu kwete allright asi ndiri kuva nenguva yakanaka unoti muri kufara here chokwadi ndiri kufara ko ndingatadza sei kufara uye ndichiziva zvandinoziva amen kristu akandiponesa akandizadza nemweya mutsvene akandipa tikiti rekuenda kudenga ndiri kungova nenguva huru ndichienderera mberi ndichiti uyai tiende mose zvenyu hongu changamiri zvino ndirangaridza nezvemumwe muchinda akanorindirisa huku mazai zvino huku yekare yakanga aiva nemazai akakwana kuti irindire ndokushoterwa nerimwe chete uye akanga asina akafunga zvino ndichaita sei pazai rimwe chete iro saka akabuda kunze zvino ndokuwana zai redhadha ndokunoriisa pasi pehuku yekare ichi zvino huku yekare yakachechenya hukwana dzayo dzose nedhadhawo zvakare zvino dzaifamba-famba muchikwere munoziva zvino dhadha diki iri raitooneka kuti harisi repo zvakada kuita semumwe wenyu imi vaumburuki vatsvene zvino munoziva raifamba-famba kwekwe saizvozvo uye dzaibuda kuseri kwechikwere munoziva zvino huku yekare yaibata mhashu zvino kwekwe pano huku yaiti kukukukukukuku zvino heto tihukwana tuchimhanyira kwairi saizvozvo twese hatwo asi dhadha diki iri rakanga risingazivi kuti kwaiva kudana kwei kwekwe raisaziva kuti guruva rose rairevei raipinda mumhino dzaro nezvose raiva muchinda mudiki aitaridzika zvisinganzwisisike risirirepo senhengo yakanaka yechinyakare yemweya mutsvene muchechi yekare inotonhora yetsika achinge asiriwepo votaura nezvose izvizvo nezvimwewo uye kuti ndiani purezidendi. Vanoda kuziva kuti ndiani Mwari, vanoda kuziva nezvamwari. Asi munoziva huku iya yekare yakaita mhosho pane rimwe zuva sezvakangoitwa nechechi yekare. Ndizvozvo yakabuda rimwe zuva ndokukwidza nechikwere sezvadzaingoita. Zvino mushure mechinguva dhadha diki rekare rakasimudza musoro waro ndiye rakafembedza mvura. Waive hunhu hwaro munoziva. Amen. Rakafembedza mvura rakati hong 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 hong. Oh, ini zvangu. Rakanga risiri hunhu hwehuku zvisinei, rakanga riri hunhu hwedhadha. Saka rakafembedza mvura pakanga paine rukova rwaiyerera zasi ikoko. Huku iya yekare yakadanidzira kukukukukukukukuku. Rakadanidzira hong 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 hong. Rakananga kumvura chaiko nezvese zviri mariri. Ndizvo zvazviri zvino kana munhu aberekwa muumambo hwaMwari. Chechi yekare inogona kuti ibva pane vaumburiki vatsvenavo. Hazvina maturo ndeizvi izvo nezvimwe. Hong 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 hong. Rinotofanirwa kusvika kumvura. Hareruya. Glory! Uya anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Mwari ngavarumbidzwe. Unoti kupenga uko asi hama tiri kufara. Hong 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 hong. Tumadhadha tuya twakatanga kuenda kumvura chaiva chii? Ndiwo waive hunhu hwaro. Harina zvaraigona kuita nezvazvo. Paiva nechimwe chinhu mariri chaidanira kumvura. Uye kana Mwari vari mumoyo zvinokudana kumusangano wechinyakare womweya mutsvene. Mwari ngavarumbidzwe. Glory! Ndizvozvo hama, ndinoziva kuti ndiwo hunhu hwangu. Hareruya! Kunze kwekunge hunhu hwako hwashandurwa, unoramba uchiteerera pakukukudza kwehuku yekare. Asi kana ukanhuhwidza mvura, kana uri dhadha, uri kadhadha katoenda, nekuti wakananga kumvura. Hareruya! Joshua akati, tinobudirira. Joshua akati, tinogona kuzviita. Kareba akati, tinogona kuzviita. Unoziva sei kuti tinogona kuzviita? Akati, nokuti Mwari vakataura kudaro. Uye tiri kuyambukira mhiri. Tiri kuzobudirira. Uye tiri kuzozviita. Zvino havo ndokuenda. Vakasimuka vachienda kunyika yacho. Uye vakawana umbowo hwemweya mutsvene. Ndokudzoka kuzozviratidza. Nyika yakanga yakanaka, yakanga ichibereka mazambiringa akanaka. Ndinofara nazvo, hamudaro here? Oh, ini zvangu, kungoadya wobva warwera rute sebhiza riri kudya maclover. Ndizvozvo, hongu changamire, kungova nenguva yakanaka, kunakidzwa. Ndinoitirei hanya nezvinotaurwa nenyika? Hapana zviripo kwandiri. Mwari vacho chaivo vakandimutsa, vakaponesa mweya wangu, ndokundituma kunze kuno, ndichinamatira madzimambo nezvimwe zvese nemunyika yese. Waiva mweya mutsvene uyu wechinyakare wakanaka wakazviita. Handina kumbobvira ndakanyara nawo. Ndakataura mumizinda yemadzimambo. Ndakagamuchira rubhabhatidzo rwomweya mutsvene. Hareruya! Ndizvozvo, vane nzarawo zvakare. Vane nzara nenyota. Tarisai pano, vakatanga kugunun'una ndokutanga kunyunyuta. Mvura ikabva yavharwa. Zvino tochikurumidza. Tichine nguva yakadi? Nai, ndine urombo, ndanonoka. Ndiregerereiwo nekudzidzisa kwenguva yakarebesa. Oh, handisati ndatombodzidzisa nazvino, ndadaro here? Asi mirai zvishoma, ndichasvika pachidzidzo changu mushure mechinguvana. Kwete, ndanga ndichingotamba hangu. Garai henyu makadzikama. Ngatiwanei mashoko mashoma pano, ndine chimwe chinhu chandinoda kutaura. Verse 5 yechitsauko 21 zvino, uye nyatsoteererai. Zvino vanhu vakanyunyutira Mwari naMozisi. Ko, makatiunza kupiko kubva muIjipita kupinda murenje rino, kusina kana mvura, uye mweya yedu iri kufinikana nechingwa ichi chakareruka? Mushure mekunge vagutswa nechikafu chakanaka chengirozi nezvose, vakati, taneta nacho, tinoda kudyawo gariki netumakeke. Vaida mapoto enyama ekudhara ekuIjipita. Zvino Jehovha akatuma nyoka dzine uturu pakati pevanhu, uye dzikaruma vanhu, zvino vanhu vazhinji vakafa. Naizvozvo vakauya kuna Mozisi, uye vakati, takatadza, uye takanyunyutira Jehovha pamwe nemi. Kumbirai kuna Jehovha kuti abvise nyoka dzine uturu kwatiri. Zvino Mozisi akanamatira vanhu. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, gadzira nyoka ine uturu ugoiturika padanda. Zvino zvichaitika kuti mumwe nomumwe anorumwa kana akaitarira achararama. Zvino Mozisi akagadzira nyoka yendarira uye akaiturika padanda. Zvino zvakaitika kuti kana nyoka ikaruma munhu kana akatarira nyoka yendarira airarama. Regai nditore izvozvo, chinhu chidiki ichocho tisati tapinda mushumire wemangwana manheru. nyoka yendarira sedombo rakarohwa manheru apfuura sezvo takagumira padombo rakarohwa nyoka yendarira yaiva Jesu Kristu unoti nyoka hongu nyoka yaimiririra chivi chakatotongwa kare mwari vakatonga nyoka mubindu reEdheni muchitsauko 3 chaGenesis neverse 14 mwari vakatopa mutongo kare panyoka yanga iine runako uye yaifamba yakatwasuka kuenda mudenga yakanga iri mhuka ine mano kupfuura mhuka dzose dzesango asi mwari vakaitonga ndokuiisa padumbu rayo kwemazuva ayo ose padumbu rayo yakatongwa uye Kristu akanga ari zvivi zvedu zvakatongwa amen mazviona here zvakanaka chivi changu zvivi zvako taingofanira kuenda kugehena torangwa nekuda kwezvivi zvedu asi Kristu akatora nzvimbo yedu nyoka ndicho chikonzero yakamiririra Kristu ndarira nyoka ichiitwa nendarira yaireva kutonga kwamwari zvino nyoka yakanga iri chivi chakatotongwa kare uye ndarira yaireva kutonga kwamwari searitari yendarira aritari yakagadzirwa nendarira paipiswa mitumbi yechibayiro Exodo chitsauko 17 munozviwana zvino imi muri kunyora pasi magwaro enyu zvino vaitora mhuka voigeza mufananidzo wakakwana rubhabhatidzo voipinza mukati voisa maoko avo pairi voreurura zvivi zvavo vocheka huro ropa raive ropa rakadururwa uye nyama yakapiswa paropa riri padanda rekupirisira paaritari aritari yendarira apo zvivi zvairambwa apo ivo mwari vakarurama vaida kupatsanuka kuzere zvino kutonga kwamwari kwedenga nemoto kwakapisa chibayiro chechivi hareruya kutonga kwamwari kwedenga kwaiva pana Jesu Kristu tarisai kutonga kwamwari zvakare mumazuva aEria kuratidza kuti ndiko kutonga kwamwari Eri yakasvika nguva apo pakanga pasina chinhu vanhu vakanga vabva pana mwari zvino Eria akaenda pamusoro pegomo ndokunamata akauya pamberi pamambo ndokuti kunyangwe dova harisi kuzodonha kubva kudenga kusvikira ndaridana uye kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu dova harina kana kumbouya panyika zvino pazvakasvika pakuti Eria akati ngatiratidzei kuti mwari ndiani mwari anopfuta mwari vedu moto unoparadza regai mwari vanopindura nemoto ndizvo zvandiri kutaura manheru ano regai mwari vanopindura nemoto mweya mutsvene nemoto ngavave mwari zvino vakaisa tarisai akakwira kumusoro mushure mekunge vabuditsa moto kubva kudenga nezvimwe zvakadaro uye wapedza chibayiro vakatarisa kudenga uye raitaridzika sendarira chaiva chii kutonga kwamwari pamusoro perudzi rwose zvino hama hanzvadzi kana mukatarisa kwese kwese nhasi muchaona ruvara rwendarira zvakare kutonga kwamwari kuchiuya pamusoro penyika kutongwa nyoka ine uturu nyoka dzine uturu kutonga kwamwari imomo zvino tarisai akasimudza danda iri raiva nenyoka pariri yakagadzirwa nendarira zvino ani naani aitarisa nyoka iyoyo vaipodzwa zvirwere zvavo mufananidzo wakanaka sei manheru ano waJesu Kristu akati saMozisi sekungosimudza kwakaita Mozisi nyoka yendarira murenje hezvino izvi zvino zvibatei kana uchirwara uchaona chichakupodza sezvakataurwa naJesu saMozisi akasimudza nyoka yendarira murenje naizvozvo mwanakomana wemunhu anofanira kusimudzwa chikonzero chimwe chetecho muchikonzero chakapetwa kazhinji akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa vakanyunyutira mwari naMozisi vakarumwa nenyoka nyoka yakagadzirisa zvinhu zvakapetwa kaviri chekutanga chaiva chekuregerera zvivi zvavo uye nekupodza urwere hwavo zvino Jesu akasimudzwa kuti akanganwire chivi chedu uye nokupodza urwere hwedu akatevera munzira mushure maizvozvo kwakauya Bharamu muprofita wemaricho akadzika kuzomisa Israeri ini zvangu tichapinda mazviri mangwana manheru kuti muchinda iyeye uye nyurusi risingataure rakatozotaura nekumutsiura muparidzi ari kunze kwekuda kwamwari uye pfungwa yake iri pamari akadzika ikoko uye nyurusi rakatozomutsiura zasi ikoko nyurusi risingataure kana mwari vachigona kutaura kubudikidza nenyurusi risingataure zviro kwazvo vanogona kudaro kubudikidza nemunhu hongu shangamire cherechedzai ipapo Moses wekare anonzwisa urombo mushure menguva yose iyi ndinoda kukuratidzai kuti munhu chii pamberi pamwari kuti Kora nevose ivavo cherechedzai mwari pavakaudza Moses ibva munzira Moses ndiri kuzoparadza boka ravo rose uye ndigoita rudzi rine simba kubva mauri zvino Moses akazvikandira pamberi pamwari akamira munzira yavo ndokuti mwari nditorei ini uye mwari havaikwanisa kudarika pane murume iyeye simba remutsvene pamberi pamwari tarisai ipapo tarisai kuna mutana Isaiah anoenda kunoudza muprofita Hezekia gadzirisa imba yako uri kuzofa zvanzi naJehovha kwaiva kunyadziswa kwakadini mumaawa mashoma kudzokera zvakare mweya mutsvene wakasangana naye nokuti Hezekia akatendeutsira chiso chake kumadziro akachema zvikuru ndokuti ishe ndinokumbira kuti mundirangarirewo ndakafamba pamberi penyu nemoyo wakakwana misodzi ndokuyerera pamatama ake uye mwari vakanga vatosimbisa kuparara kwake asi munamato wakashandura zvinhu vakati kumuprofita dzokera unomutaurira tarisai kuti Moses aive murwi akadii munguva yake yokupedzisira akadzikako nehasha dzinotyisa uye pakupedzesera akazvisimudzira pachake panzvimbo yamwari zvino mwari havana kumutendera honguka zvose zvaive zvakafananiswa mumufananidzo semasangano nhasi uno Methodist Baptist Pentecost vamwe vose vari kuzvisimudzira pachavo mazuva mashoma apfuura imwe yemachechi makurusa nekuda kwekuti hayaigona kunge iri iyo dhadha roga riri muchidziva vakashora musangano wakadaro ndakati handisungirwe kuti mundibatsire pane zvapungu mutu pane mutumbi zvapungu zvinoungana uye ndizvozvo chaizvo hongu shangamire iwe ingotaura chokwadi mwari vanogadzirisa zvimwe zvacho zvose zvino hapo kapavaiva isu ndisu vacho vanotonga ndikati handina basa nezvamuri mwari ndivo vacho vanotonga muupenyu hwedu ndizvozvo zvinotora mwari kwete zvinotaurwa nechechi uye chechi mumwe nemumwe wavo chero munyori wenhoroondo upi zvake pano anoda kutarisa izvi hakuna kana kumbova nechechi yakadonha ikazomukazve mwari vanovasendeka pasherufu havambomuki maLutheran akadonha maMethodist akadonha maPresbyterian maBaptist zvichidzika kwese nemapendekostiwo zvakare mwari vanongovasendeka pasherufu uye kana muchinditenda kuva muprofita wamwari uye imiteererai kune izvi uye ndinozvitaura nekufemerwa kwete izvozvi asi zvakauya izvi zvisati zvaitika kuti hapasi kuzova nesangano rimwe rishamiriririrwa reizvo zvandiri kureva sangano rose haro kuti ripinde muumambo hwamwari asi mwari vachabvisa kubva mune rimwe nerimwe ravo vakanakisisa vacho vovazadza nemweya uye vovatora kuenda kumusoro mukubwinya ndizvozvo chaizvo bhaibheri rinofanira kutaura kuti zera rechechi rekupedzisira izera recheche raodhikiya rinova nekakudziya uye ndizvo chaizvo zviri kuitika kuchechi nhasi ndizvo chaizvo vakasvika pavanongoombera maoko avo zvishoma voita ruzha zvishoma nekusvetuka-svetuka uye vokava midziyo kwechinguvana asi kana zvasvika pakunyatsorarama upenyu hwakachena utsvene husina kusvibiswa hwakacheneswa vari kure nahwo sezviri husiku nemasikati ndizvozvo chatinoda nhasi kufa kwechinyakare hama kusiri kwekuti unodzokera kuaritari wogadzirisazve wodzokera kuaritari zvakare wodzokera kuaritari enda ugarepo kusvikira wafa zvino munhu akafa haana chaanoziva pane zvenyika hareruya handidi kutanga pane izvozvo zvakare onai hama rega ndikudzi mwari mushure mekuva nemuranda wavo akwegura anonzwisa urombo Moses mumwe munhu akati kwandiri imwe nguva akati ndinokuudzai zvinoratidza mwari kana muchivadana kuti mwari akati vakarasisa muranda wavo mushure upenyu hwaMoses waifamba muzvikamu 40 akadanwa pamakore 40 ndokurambwa nehama dzake akaenda kurenje akanofudza makwai kwemakore 40 paiva nemakore 80 vakamutuma zasi kunodzikinura Israeri kubva muEjipita zvino paakasvika pedyo nenyika yechipikirwa aiva nemakore 120 ekuberekwa aiva nemafambiro ejaya uye maziso ake haana kumbokundikana ndizvozvo aine 120 asi paakazvisimudzira zasi ikoko panzvimbo yamwari pamberi pedombo riya mwari pavakamuudza vakati enda unotaura kudombo usarirove taura kwariri dombo rakangorohwa kamwe chete zvino Moses akashatirwa kwazvo akamhanyira zasi ikoko ndokurova dombo harina kubudisa mvura akarirova zvakare rikabudisa mvura akati imi vapanduki tokuunzirai mvura here kubva mudombo iri saizvozvo ndokuunza mvura nokuti mwari vakatozoteerera muprofita iyeye nokuti vakanga vamupa simba iroro zvino izvozvo zvakatyora urongwa hwese hwebhaibheri ramwari kristu akarohwa kamwe chete tinotaura kudombo iye zvino uye rinobudisa mvura yaro munoona rakatorohwa kare ingotaura kwariri uye rinobudisa mvura yaro Zvino ndiri kumuona mangwanani iwayo. Oh, pandinofunga nezvemufananidzo uyu. Moyo wangu unopotsa watondikundika. Ndinoona Moses aiziva. Mwari vakati Moses, vaudze vese kuti chisarai ungano yako. Ndiri kuzokudanira kumusoro zvishoma iko zvino nhasi. Ndiri kuona mutana Moses amirepo, ndebvu dziya refu chena nevhudzi rake richidzika nechiso chake. Maziso ake ekare aidzimaidzwa nemisodzi paainge akatarisa ungano yake kuti akanga awa sei pane, kuti vakanga vagununʼuna sei uye kuti akavamiririra sei. Akavatarisa kwese kwese. Akatanga kufamba achikwidza gomo. Akakwidza gomo ndokucheuka kumashure akatanga kuninira achivabhabhaisa. Akakwira kumusoro kusvika kumusoro kwegomo chaiko. Maiva mumwedzi wakubvumbi. Akamira akatarisa kunyika ichipikirwa. Oh, aida sei kuyambukira miriko. Ini zvangu mwoyo wake wekare wairwadza. Aida kuenda kunyika ichipikirwa neboka iroro remajudha raakanga atungamirira uye akamiririra munzira. Zvino hoyoka uyo akatarisa mhiri ikoko nemisodzi ichiyerera pamatama ake. Akatendeuka ndokuninira kuvanhu zvakare kuti sarai zvakanaka mufundisi wavo mutana. Akanga ava kuenda. Akaninira kwavari saizvozvo akatarira shure. Uye dai ndaingogona chete kumira pakamira Moses ndoona nzvimbo yacho. Mwari vachitendera mumwedzi mishoma inotevera. Ndinoda kumira pagomo ipapo ndigotarisa pavakayambukira. Ndakaona bhaisikopo rimwe zuva apo dzimwe hama dzangu dzinenge 40 kubva mumisangano dziri imomo dzakaenda ikoko uye vakatora firimu racho. Zvino pavakayambuka ikoko, vanhu ivavo vachidanidzira nokushevedzera vakaita sevachawisira pasi zvikwenzi zvese pamahombekombe. Uko kwakaenda nevana veIsraeri kumusoro ikoko apo Jesu paakabhabhatidzirwa. Zvino mumwe nemumwe wevaparidzi ivavo vakasvetukira mumvura nembatya dzavo nezvimwe zvese uye vakabhabhatidzanazve zvakare mumwe nemumwe wavo vose. Oh hama, pane chimwe chinhu imomo chiri kufamba uye chichibhongodza. Tiri kurarama. Vaipinda mumota vochikaira kachinhambwe kadiki vobva vati vachiuya neparwendo irworwo ikoko urwo rwakaitwa nevana veIsraeri. Sezvakataurwa naBuddy Robinson wekare, misai chinhu ichi nokukurumidza chaiko. Zvino akabuda ndokumhanya achitenderera nekutenderera nekutenderera achidanidzira munzvimbo iyoyo achizhamba achiti Mwari ngavarumbidzwe, haleruya. Akasvetuka achidzokera ama akati ichikaire tiende. Ndizvozvo achingova nengo yakanaka kwazvo. Chokwadi, dai ndaigona kumira pakamira Moses padomboriya akatarisa kunyika ichipikirwa. Aida kuenda, zvino akatarira kuungano yake. Akavabhabhaisa achivaoneka zvakare misodzi ichierera nepandebvu dzake refu. Nguva yake yakanga yava kusvika. Maoko ehanzu yake ndokupuruzira maoko ehanzu yake. Kurova kwehana ndokutanga kunzwika nemuruoko rwehanzu yake. Murwi wekare, ndinogona kukuudzai iko zvino hama, musafunge kuti ndiri kuzozviita izvi pachibhaptisti zvishoma. Asi hama, akanga asina kurasika. Kwete akanga asina, Mwari havarasise muranda wavo. Hawo maoko ehanzu yake achisimuka sezvizvi. Zvino chinhu chekutanga munoziva, akabatwa. Mwoyo ndokutanga kurovera kure. Maziso ake akatanga kudzimaidzika paakatarisako, mhiri munyika iyoyo. Aida kwazvo kuendako. Oh, ini zvangu, mwoyo wake wakanga uchirwadziwa. Zvino paakanga ogadzirira kubuda muupenyu huno, akakaruka atarisa pamire parutivi rwake. Hero dombo rimirepo. Chero bedzi aripo. Ndizvo zvoga. Akakwira pamusoro pedombo. Ngirozi dzikauya ndokumutakura kuenda naye. Makore 800 kubva ipapo, hapo paaiva akamira munyika ichipikirwa padivi paEria achitaura naJesu. Havakurasisi. Mamwe mazuva ano ndinofanira kusvika kumagumo enzira. Ndine makore 43 ekuberekwa zvino. Ndave kuparara parara. Ndakaparidza makore 20. Ndakafamba nemumvura ndikaputsa chando ndokumira ndikabhabhatidza kusvika ndaoma nechando potse. Ndakararama ndisina chinhu. Ndakafamba ndisina chinhu musango nezvimwe zvese nezvirwere nezvose zvakavandira nepedyo. Handizivi kuti ndichagara nguva yakareba sei. Asi kana ndichararama kuti ndione nguva yakareba inopfuura iyi, zvichida pandinosvika pakuva mutana kana Jesu akanonoka, pamwe ndichamira nevhudzi randiinaro rakarembera zasi. Vanhu vekwangu vese vanobatwa nechirwere chekunjenjema kana vachembera vanobvunda. Pandinenge ndarwa nzira yangu muhondo yese, shamwari dzangu dzese nezvinhu zvese zvichinge zvaenda, uye ndomirapo ndichinzwa kurovera kwemvura ichiuya ipapo, ndichidedera patsvumbo yangu sezvizvi. Ndinoda kutora munondo wekare pano ndoudzorera muhara yezienda nakuenda. Ndobvisa ngowani yangu ndoiisa pasi ndosimudza ruoko rwangu. Hareruya, ndoti Ishe, sundai chikepe cheupenyu. Ndiri kuuya mhiri mangwanani ano. Ndiri kuuya mhiri kwerwizi. Havazondirasisa ipapo. Uye ini ndichiri pano iko kuchine chiedza. Ndichaparidza nekunamata nekukumbira nekuimba nokuita zvese zvandinogona kuitira umambo hwaMwari. Mweya wangu paunotanga kusimuka kubva mumutumbi uno, zvino ndinotarisa shure zasi ndoona matsimba etsoka dzangu. Ndinoada munzvimbo yakafanira kwekuti mukuparadzana tinosiya shure kwedu matsimba etsoka pajecha renguva. Ngatikotamisei misoro yedu. Teddy, enda kupiano kwechinguvana. Baba vedu vokudenga, oh, nekuda kwenguva huru idzi dzekufara, mufaro wakadini. Ndofunga ndinongoti pengei zvishoma Ishe. Unongori mweya mutsvene uchingo babhatidza mweya wangu. Handitongogona kuzvidzivisa. Chimwe chinhu chinongondibata. Ndinotenda zvikuru Ishe kuve neose madhishi nemagata achicheneswa kuitira kuti mweya mutsvene uye. Nokuti pasave nekumonyoroka kwehosipaipi kuitira kuti mvura dzeruponeso dzigodururika chero nguva yadzinodiwa naMwari. Kuzvinamatira zvibude. SaErisha akaudza Jehoshafati ndokuti cherai makomba, bvisai matombo ose, zvimiti zvese nezvigutsa, kuchava nemvura iri kuuya. Ndinokutendai Ishe. Manga muri pano manheru ano. Uye ndinofunga nezvemuprofita mutana Mozisi. Mwari ropafadzai mweya wake wakashinga. Paakamirapo pagomo achitarisa munyika ichipikirwa. Isu tinomira manheru ano tichitarisa nenzira iyoyo Ishe. Chinhu choga chandinokukumbirai ini pachangu ndechekuti dombo iroro rivepo pandinoenda. Mwari izvozvo zvichandinakira. Uye zvese zvandakamboita muupenyu Ishe. Kana ndikangogona kukambaira ndobata tsoka dzenyu dzakayereswa kamwe chete, ndodzibhabhadzira noruoko rwangu rusina kukodzera. Izvozvo zvichandibhadhara zvakapetwa kamiriyoni. Tose tinoziva kuti tichatoenda nenzira iyoyo. Vamwe vedu vanogona kuenda mumaawa mashoma. Handizive, ndimi munoziva. Tichiri pano manheru ano Baba, uye mweya mutsvene uchiri pano, wanga uripo uchiropafadza vanhu venyu. Baba, ndinokukumbiraiwo chimwe chinhu. Pane mumwe here pano asina kuponeswa Ishe? Asingakuzivei semuponesi wavo pachavo? Havazive kuti vakamira zvakadii pamberi penyu? Ndichakukumbirai Ishe, kana mukango, kwete nekuti vanhu ava vari kundinzwa zvino, asi ndichakukumbirai kuti mungotaurawo nemwoyo iwoyo uye movapa ushingi manheru ano. Kunogona kuva kudanwa kwekupedzisira. Tinoziva sei? Tingatambisirei mukana iro ziendana kuenda rese rakazorora pane izvi? Kana paine Ishe kana mumwe akatsauka asiri munzira, zvichida ari kukira chikomo kuti atarise munyika yacho zvino ozorambwa, Mwari dai dombo rikava navo, ndinonamata. Tibatsireiwo zvino uye ropafadzai ungano ino patiri kumirira. Zvino kana paine murume kana mudzimai muno, mukomana kana musikana, nemusoro wako wakakotamiswa, uye ngaparege kuva neanotarisa ndapota. Vanhu vanonyara zvikuru dzimwe nguva, vanokanganisika panyaya idzi. Asi varume kwavo nemadzimai. Ndakava nezviitiko zvakawanda, zvakawanda shure kwangu mumakore 43 aya. Mazuva mashoma akapfuura ndaiva mukomana mudiki ndichimhanya-mhanya pano, ndichitamba nemamabho pamwe nemi. Zvino, ndave kukundikana. Ndiri kutozvinzwa. Ndakaedza kwemakore 20 kuedza kukuzivisai kune chimwe chinhu. Jeffersonville, sei muri kuchiramba? Ivo Mwari vakachisimbisa vakatuma ingirozi yavo ndokutora mufananidzo wayo. Inozivikanwa pasi rose. Sei uchifunga kuti chaiva imwe mhando yekutenda kwekabanga? Hauna Mwari here manheru ano? Ungada kuvaziva zvechokwadi, unoziva kuti unoda ruponeso rwemhando yakadaro usati wafa. Pano imwe nguva yapfuura muguta iro rino, paiva nemumwe musikana wechidiki aiva neimwe chechi muno muguta. Akafunga kuti ainge akaringana. Mufundisi wake akamuudza kuti akaringana. Akaseka kamwe kasikana kaiuya kuchechi kuno nekuti kaisada kuenda kune mumwe mutambo. Akati mufundisi wako ane pfungwa shoma. Musikana mudiki uyu ndokuti zvakanaka. Mushure mechinguvana akatamba nevamwe vanhu vasina kunaka. Ndokubata chirwere akachirega chichipararira zvakanyanyisa. Chiremba, mumwe chiremba wemuguta rino, akaenda kunomuongorora. Akazoona kuti akanga adyiwa nechirwere chepabonde. Akafa mushure maizvozvo. Ivo aive mudzidzisi weSunday School muchechi huru iyi. Vose vaivapo zvino kuti vamuone achienda kudenga. Uye panguva yacho saiyoyo, kirasi yake yeSunday School yakapinda. Mufundisi wake achifamba kunze muhoro achiputa mudzanga. Zvino nguva yekuti aende payakasvika, ngirozi dzakauya kuzomutora. Akasimuka akati, mufundisi vari kupi? Vakaenda vakanovatora. Akati, iwe munyengeri wevanhu, akati si wakandirega ndichipinda muchimiro chakadai ndakatora sika usanetseke Adam akatoziva kuti aive akapfeka mashizha emuonde paakauya pamberi pamwari zvanga zvakanaka mwari pavainge vasiri pedyo akati sei wakandirega ndichienda sezvizvi akati ari kupi musikana mudiki wekare uye wokumusoro uko kutabhanakeri oiye mufundisi akati wave kupengereka rega tidaidze chiremba vakubaye jackson rekukotsirisa akati iwe munyengeri wevanhu ndakatorasika uye mweya wangu uri kuenda kugehena nokuda kwako akakotamisa musoro wake zvino shamwari yangu yakanaka inoshanda pano mugaraji iko zvino yaishandira vanoiga vafi vakadzika kunopomba mvura dzacho mumutumbi wake zvino akaramba achipomba vakaramba vachinzwa kunhuhwa kwemvura dzacho uye vakatadza kuzadza tsinga dzake ndokuzobvisa mbatya dzake ndokutarisa zvino paiva neburi rakanga radyiwa mumutumbi wake ipapo rakanga rakakura sechibhagera chako potse chirwere chepabonde chakaudya o hongu akanga ari kuzova nenguva huru musikana mudiki wekare uyu akanga ari muumburiki mutsvene usarerutsa chero chinhu chamwari unomuziva here manheru ano wakanyatsoponeswa here ndiri kukubvunza muzita rajesu kana paine murume kana mudzimai mukomana kana musikana ari muno manheru ano asina kuponeswa kuzvarwa patsva ungasimudza ruoko rwako here iti ndinamatirei wahama branham zvino musoro wose wakakotamiswa hongu mwari wakuropafadze mudzimai wechidiki mwari wakuropafadzei imi mwari wakuropafadzei mwari wakuropafadzei imi kumashure shure hongu mwari wakuropafadzei mwari varopafadze kuperera kwako mujaya ndiri kukuona zvakaisvonaka maoko 20 kana 30 muchivakwa chino chidiki vasina kuvandudzwa mweya mutsvene anga ari pano manheru ano achitaura nemi ari pano zvino unomuda wadii wangouya haungauyi here kuaritari upfugame pasi uti ishe mwari ndiri kuzokugamuchirai semuponesi wangu pachangu manheru ano ndiri kuzokugamuchirai zvino uye ndiri kuzogamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndiri kuuda handina basa kuti nyika inoti kudii ndiri kuzogamuchira zvino makandivimbisa uye teererai munhu wese ari muno asimudza ruoko rwake manga muchiteerera kumisangano iyi misangano iyi hapana munhu ari muno angakwanisa kuuya kuna jesu kunze kwokunge mwari vamukweva chii chiri kuita izvozvo chii chiri kuita chishuwo ichocho mwari vari pano mwari vari pano teerera shamwari kana mwari vachinzwa munamato wangu semunhu kana uchinditenda kuva muprofita wavo uye wakaverenga mapepanhau nemamagazini nemabhuku nemagwaro anotenderwa nekutarisa kumashure uko kumifananidzo yavari kutengesa kumashure kwomusuwo manheru yengirozi yamwari ichipfuta nemoto imwe cheteyo yandiri kuverenga nezvayo pano mugwenzi rinopfuta uye uchinditenda kuti ndiri muranda wamwari uye uchitenda kuti vanonzwa munamato wangu uye vachanzwa munamato wako kana ukanamata ungada here kusimuka uchibva pachigaro chako une here kupomerwa pamwoyo kwechokwadi kwakadaro uya pano umire paaritari iyi uye woti hamba branham kana vachizarura meso emapofu vanoregererawo zvivi zvangu mwari vakuropafadze mujaya nekuzviita wokutanga kufamba ndiani achatevera mujaya uyu kuaritari iyi ndinoda kuti vashumiri vemuchivakwa chino vauye mukati muchivakwa huyai pano paaritari kwechinguvana muparidzi wese huyai mudzimai wechidiki mwari vakuropafadze mumwe zvemunhu zvino ndinoda kuti vashumiri vauye pano pamusoro pepuratifomu kana mungadaro shamwari mutadzi uya kuno chaiko mujaya mwari vakuropafadze uya kuno kumusoro upfugame ipapo chaipo mwari vakuropafadzei changamire uyai mwari vakuropafadzei amai mwari vakuropafadzei mumwe zvemunhu uya kumusoro kuno kuaritari upfugame hauna mwari here hauna kristu manheru ano munyika iri kure kwayo yega o unoti nguva dzaenda uye vanhu vangu vakamirira musikana mudiki akaremara ari kufamba achiuya munonyadzisa imi vanhu vane utano uri mutorwa here kuna mwari manheru ano hauna mwari hauna kristu uchifira muchivi nekunyadziswa haungauye here ungava murume here kana mukadzi zvakakwana uine hunhu chaihwo hwakakwana hwokusimuka woti hama branham ndiri kuuya kuno ndinoda kukukwazisai ruoko rwenyu ndopfugama pano paaritari ndinoda kugamuchira jesu kristu semuponesi wangu iko zvino ungauyawo here maoko ose aya asimudzwa munoda kundiudza here kuti unotoziva kuti wakamira pano muupo hwamwari uchitoziva kuti uri muchinhano ichi uye woramba kuuya kuaritari ko kana mwoyo wako ukamira kurova manheru ano paunoenda kumba ko kana ukaita tsaona uye wova muchipatara muawa imwe chete kubva zvino ropa richibuda kubva mumutumbi wako uye uchidanidzira asi pasina anonamata mwari vakati kana ukandishayira hanya zvino ndichakuseka mudambudziko rako haungauyewo here chokwadi Unoreva here kuti wanga wakagutsikana zvakakwana kuti mweya mutsvene uri pano kuti uzosimudza ruoko rwako uye worega kuya kuaritari. Chii chaizvo munyika chiri mberi kwako? Mwari vakuropafadzei changamiri. Ndinoona kuti muri munhu ari kurwarawo zvakare kuti muri kuuya. Hamusi here? Muri kutambudzika neTB, hamudaro here? Vachakupudzai pano paaritari manheru ano. Muri munhu wandisingazive asi ndinoziva zvamuri uye kuti ndimi ani. Mweya mutsvene waburuka chaimo mumusangano ipapo. Zvino mutumwa wamwari uya akamira papuratifomu. Manga muri mumusangano munoziva kuti zvinorevei. Hamuzive here? Murume uyu ari kuzopodzwa manheru ano. Mwari vataura paangosimuka kubvapo. Mwari vakuropafadze mwanakomana, huya kuno chaiko. Huya hako uchichema nemaziso akazara nemisodzi. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi, huyai henyu kuno. Mwari vakuropafadzei, huyai pfugamai paaritari chaipo. Hamungauyewo here? Mwari vakuropafadze mukomana mudiki, zvakanaka kwazvo. Komwe munhu haangadaro here? Vamwe venyu imi vanhu vechidiki kumashure uko zvino mazviverengera kwenguva yakareba. Ino ndiyo nguva yacho, ino ndiyo awa yacho. Mumwe munhu ngaabatsire amai avo kumashure uko vane mwana uyo. Mumwe munhu ndapota, vari kuda kuuya kuaritari. Murume wavo ari kumusoro kuno. Vamwe venyu batsirai mwana uyo. Kana kuti batai mwana, regai amai vacho vauye. Mwari vakuropafadzei, huyai henyu amai. Ndizvozvo, vachachengeta mwana wenyu mudiki. Huyai muve amai chaivo kuitira Jesu Kristu nevana venyu. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi, zvakanaka izvozvo. Mwari vakuropafadzei amai, ndiyo nzira yekuuya nayo kuzopedza kuhutahuta kwenyu. Manga muine dambudziko rekuhutahuta iroro, netsika nezvinhu, zvichakusiyai makamira ipapo zvino. Mutumwa waJehovha akamira pano chaipo papuratifomu ino. Kana uchinditenda kwamuprofita wake, teerera uye uite zvandinokuudza zvino, uone kana zvisirizvo. Pane vamwe venyu here vanoda kuuya? Mweya mutsvene uri kundiudza kuti mune vamwe zvevanhu vakati wandei imomo. Tendeseka kuna Mwari. Haungadaro here? Unorasikirwa nei kungofamba uchiuya kuno kuaritari wonyengetera zvishoma? Uchazonamata kune imwe nzvimbo. Kana ukasanamata pano, uchazonamata uri mugehena. Murume mupfumi akasimudza meso ake. Zvino kana uchitenda, kana uchitenda shoko raMwari uye uchitenda kuti ndinotaura chokwadi, kana Mwari vakasimbisa chokwadi. Pane varume nemadzimai vari muno vanofanira kunge vari paaritari ino iko zvino. Mweya mutsvene uri kutaura uchireva kudaro. Huyai! Mwari vakuropafadzei hanzvadzi, munongori mumwe wavo. Huyai henyu, Mwari vakuropafadzei. Huyai zvino, chero kwamuri vadiki kana vakuru, huyai! Ngatisimukei imi mose vanhu vari muzvigaro zvenyu, simukai patiri kuimba vhesi rimwe chete rweurwu zvino. Huyai zvino, svikai kuno, ngatiuyei kuaritari. Uri nhengo yechechi unodaro. Izvozvo hazvina kukwana. Kunze kwokunge munhu aberekwa patsva haangatongopindi muumambo. Huyai zvino. Haungauye here? Haungauye here nemunzira yepakati pezvigaro pano zvino? Uya pano usangana neni paaritari. Mwari vakuropafadzei. Mumwezve. Vangani vari muno vanoti hama Branham ndinamatireiwo handina ushingi hwokuuya ndinoda kuti mundinamatireiwo simudza ruoko rwako zvino patiri kurwimba zvakare enderera mberi simudza ruoko rwako kuti hama Branham ndinamatireiwo